kusvika panguva shoma yapfuura pandabva kuchipatara uye ndangoita sekuzvisiya mumaoko ashe kuti kana ndichiziva kuti ndakati shoshomei zvishoma nokuti ndine dziwa asi ndafunga kuti kana ini dai amai vanga vari vatano zvakakwana zvokuti ndaigona kuuya zvinoka ndaizodzika zvakare kuti ndiuye kuzova pamwe nemi nokuti pandinoona munhu akaita saamai akarara ikoko uye ndichiziva kuti vamwe vana amai navana baba ava pano kuti tese tinofanira kusvika panzvimbo iyoyo munoona nekufunga kuti ndinotenda zvikuru kuti vakagadzirira kuenda uye chimwe chinhu chandinoda kutaura kuchechi ndinotenda kuti ndaona hanzvadzi Wilson kumashure uku uye zvakare pana hama nahanzvadzi Sotman vari pano pane imwe nzvimbo zvichida muchivakwa uye vakati kuti venyu pano manga muchipa rubatsiro rwenyu kugara naamai pausiku nezvinhu zvakadaro kuvimbika kukuru uye ndinoyemura zvese zvamakaita mose zvechokwadi mhuri yakaneta munoziva tiri kugara usiku hwese uye iko zvino vazhinji vavo vanoenda kubasa saka ndimidha neni kana Dilloris zvakarewo ane vana vari kuenda kuchikoro uye zvakangotiomei kuzvipatsanura pakati pevashoma vedu nenzira iyoyo zvino unotozongoneta hautongogone kuenda uye hautogone kuziva kuti masikati here kana kuti usiku zvachose kunyanyisisa kana wasvika pazera ratiri ini namidha unoziva hazvitore usiku hwakawanda zvikuru kukunetesa kana wati kurei pazera saka ndaimbofunga kuti ndaigona kungotsungirira pazviri masikati neusiku ndaibva kucalifornia ndiri mutimodel ford yangu yakudhara zvino ndaiti batwei zvishoma nehope ndiri munzira zvonditorera mazuva angaita 4 kana 5 pamwe mazuva 7 kuzviita zvino ndaichikaira ndichienda siku nesikati zvino ndaizoti netei zvishoma ndokandira gumbezi rangu pasi pemotokari ndochikaira ndichibuda kuenda kunze mubani ndorara kwemaawa mashoma ndopfuurira hangu mberi ndashanduka zvakanyanya kubva ipapo hama nevo ndichangocherechedza kuti ndapfuurira makore 25 ekuberekwa munoona uye saka mukana wekuva pano paimba yashe manheru ano uye mangwanani ano ndava netumanotsi tushoma pano twandanga ndichida kundaizo ishe twavandipa uye ndafunga kuti pamwe mangwanani ano kana ndikawana mukana ndichataura nezvavo ndisati ndanamatira vanorwara asi nokuda kwekuti tanonoka pamibvunzo mangwanani ano ndafunga kuti pamwe kana amai vari nani zvino pamwe chingazove chiratidzo chekuti ndaizouya zasi zvakare manheru ano zvichida uye ndotaura zvishoma manheru ano kana zvisina kukanganisa urongwa hwahama nevel pane imwe nzvimbo uye ndakamira mukamuri umu ndangova nechapupu chinoshamisa chapihwa kwandiri pamusoro pehanzvadzi yechikristu inesu manheru ano vanga vari mumutsara wokunamatirwa mangwanani ano uye vanamata vakamirira mumwe munhu uye mukamuri yavo kamuri ine rima pane chirayiro chashe chekupedzisira uye zviri nekuti zuva harigone kupinda mukamuri iyoyo chero nepapi zvapo zvino pari pana 3 o'clock masikati ano murazvo uyu wechiedza ichi wakaonekwa pano patakapedza kuparidza pane zvemazera ekereke ungori muruvara rwakaita semuraraungu zvakada kudaro wauya chaipo pamusoro pemusoro waishe jesu zvino vachitarisa kwechinguvana zvino vaenda kunoudza sisi vavo nzira yandinonzwisisa nayo nyaya yacho uye vauya ndokushamiswa nacho kwenguva refu kweawa imwe kana zvimwewo ndokubva vadana mumwe muvakidzani mushumiri anga ari hamastrika nechekuno kuti vaone chishamiso chacho zvino vagara ndokuchitarisa kusvikira kuma5 kana zvakada kudaro zvino mushumiri akumbirwa kuti anamate zvino anzwa kuti haasi kutongogona kunamata kana chimwe chinhu muchinguvana mumwe munhu ataura mashoko uye vanga vachipa dudziro yavo yezvazvanga zvichireva uye mashoko acho adzoka kubudikidza nekutaura kwacho nendimi uye ndokuti vanga vasina kududzira nemazvo vanga vasina kuapa nemazvo ndinofunga kuti ndizvo handizvo here hanzvadzi Bruce vanga vasina kuapa nemazvo ndokuti zvanga zviri chiratidzo chacho kwanga kuri kuratidza kwavari sekuvayemura kuti vakatenda mharidzo iri kubuda pano kubva patabhanakeri saizvozvo uye ndokuti vachaona zvinhu zvikuru kupfuura izvi zvichiitika kuti vaizoona kunyange ngirozi dzichikwira nokudzika nokukwira saka tiri kurarama mumazuva ekupedzisira uye tava pedyo nenguva yekuguma uye ini izvi zvinonzwika zvinganzwika sezvinotyisa kune vamwe vanhu asi kumakristu ndinofara kuti tiri pano ndinofara kuti tava kumagumo ndakazvitaura imwe nguva mumusangano zvino mumwe munhu achitaura neni akati munorevei munoreva kuti mungafara kuona kuguma kwenyika kuchiuya ndikati hongu changamiri Ndakati chokwadi. Akati, manje kaa zviratidze kuva nemusoro chero munhu angada kuti kuguma kwenyika kuuye. Ndakati, pakuguma kwenyika nguva yacho Jesu anouya. Zvino ndiye wacho wandinoda kuona. Zvino ndakati, Bhaibheri rakataura kuti vose avo vanoda kuonekwa kwake. Maona. Uye mufaro kuziva kuti zvinhu zvekare izvi pano zveupenyu zvichapera rimwe remazuva ano uye tichamuona. Asi imwe nguva yakapfuura zvakanzi zasi makore mazhinji kare pavakanga vaine zvenhapwa. Uye pakanga paine mutana wechitema aiva vaimbova nekuimba kwekare kwemuchechi, kuimba kwekumaruwa. Vaiuya pamwe chete voshumira pakati penhapwa uye voparidza munoziva uye vova nemusangano. Zvino humwe usiku kwaiva nemumwe mutana ikoko akaponeswa. Zvino paakaponeswa akaziva kuti akanga asunungurwa zvino. Saka akatanga kuudza dzimwe nhapwa mangwanani akatevera acho kumunda akati, ndasunungurwa. Saka mukuru wake webasa akauya akamudhonzera mukati ndokuti, zvino honaka semu, akati, chii ichi chandiri kunzwa kuti uri kutaura pakati penhapwa kuti wakasunungurwa? Akati, hongu shefu. Akati, ichokwadi. Akati, pamusangano usiku wapfuura ndakasunungurwa kubva pamurayiro wechivi nerufu. Ndizvozvo, ndizvozvo. Murayiro wechivi nerufu, ndakasunungurwa kubva pauri. Wakambenge wakasungwa ikoko munoona, asi zvino wasunungurwa kubva pauri. Maona, sezvandataura mangwanani ano, rufu runogara bedzi muchivi. Chivi nerufu chinhu chimwe chete, munoona. Asi kana uri kure nechivi, uri kure nerufu. Asi uchiri muchivi, uri murufu. Maona. Uye nokudaro kana wasunungurwa pamurayiro wechivi nerufu, uri chisikwa chitsva muna Kristu Jesu. Zvino wabva wasununguka. Zvino mukuru wake ndokuti kwaari akati, Sam, uri kunyatsozvirevesa here izvozvo? Akati, hongu changamiri. Uye akati, Ishe vakandidana nezuro manheru kuti nditaure kuvanhu vangu uye kutaura kwavari kuti vasunungurwe pamurayiro wechivi nerufu. Kunyange tiri nhapwa, zvisinei tinogona kusunungurwa pamurayiro wechivi nerufu. Akati, Sam, uri kunyatsozvirevesa here izvozvo? Akati, shefu, handizive kuti muchaita sei neni mushure mekunge ndataura izvi. Asi ndiri kukuudzai, ndiri munhu akasununguka ini. Akati, ndakasunungurwa pamurayiro wechivi nerufu. Zvino akati, Sam, ndiri muKristuwo zvakare unoziva. Uye nokuti Mwari vakakusunungura kubva kuchivi nerufu, uye uri muKristu, uye uri kunzwa kuti unoda kutaurira hama dzako pamusoro pazvo, ndichaenda zasi mangwanani ano ndonokusunungura, uye ndosaina chiziviso chacho, uye unogona kuva munhu akasununguka, usina kusungwa naani zvake kuti uparidze evhangeri kuhama dzako. Akati, mutana uyu akaparidza kwemakore mazhinji kwazvo, uye imwe nguva zvino mushure sezvatinoita tose, tinosvika kumagumo enzira yedu. Uye kana tasvika kumagumo kwedu, nzira yake, iye paakadaro, akadzika. Zvino akarara asiri kuziva zvaari. Vakati ivo zvichida maawa akati kuti. Uye vazhinji vehama dzake vachena vakauya kuzomushanyira. Zvino zvakaita kuti pakava neboka ravo muchivakwa paakamuka ndokubengenuka. Akatarisa-tarisa akati, munoreva here kuti ini handisati ndasvika kona zvinhu? Zvino vakati, Sam, wanga wakakotsira? Akati, kwete. Akati, ndanga ndisina kukotsira. Akati, ndanga ndiri kune rimwe divi. Zvinoka vakati, hama vashumiri vakati, Sam, tiudzewo zvawaona kune rimwe divi. Akati, zvakanaka. Akati, ndafamba ndokupinda nepagedhi jena guru reparera. Ndokuti, pandafamba ndichipindamo. Akati, ndaona chigaro cheushe. Uye ndamuona. Ndokuti, pabva pauya ngirozi ikati, ndiwe Sam here? Akati, hongu ndini. Akati, Sam. Akati, hei nongu, nguone korona. Akati, wakawana izvi Sam nemabasa makuru awakaita panyika. Akati, musandiudza nezvenguone korona zvemubayiro. Akati, chii chaungada semubayiro? Akati, ndiregei ndingomutarisa kwechiuru chemakore. Ndinofunga kuti tose tine manzwiro mamwe chetewo. Hamudaro here? Ini handidi nguone korona nemazimba. Ndinongoda kumutarisa. Ndinongoda kumutarisa chete. Uye kungoti, munoziva, haungade here ndingada kubata ruoko rwenyu pandinenge ndichizviita hama nevho. Tinogona kuzviita pamwe chete ndoti, pafungei hama nevho kuti takagara sei mutabhanakeri kuchipisa nekutonhora nezvimwe. Asi tarisai pano zvatakatarisa. Mwanakomana waMwari mupenyu, hazvingave zvakanaka here kungotarisa nekuona mataridzikiro ake? Ini kaviri kese muupenyu hwangu zvino katatu ndakamuona muchiratidzo. Aingotaridzika zvimwe chetezvo nguva imwe neimwe. Asi hapana mupendi wemifananidzo munyika anogona kupenda mufananidzo wake. Vanogona kupenda chimwe chinhu chinogona kuratidzika saye, asi aitaridzika sekuti kwandiri aiva munhu wekuti akataura nyika yaizosvika pakuguma, asi zvakadaro achitapira kwazvo uye achiyevedza zvokuti Hapato ngorina, panu ngovane zvizhinji zvinoonekwa paari zvingasabatwa nebrasho remupendi wemifananidzo. Uye ndinoda kumuona zvirokwazvo rimwe zuva iye mbune. Uye ndagara ndichifunga kuti ndaingada kumunzwa paakasimudza maoko anokosha aya ndokuti uyai kwandiri. Ndoona mataridzikiro aya ekuneta ekurukutika paari paakanga aneta nekurukutika kubva parwendo rwake. Oti uyai kwandiri imi mose munobinduka uye makaremerwa. Ndichakupai zororo. Torai joko rangu pamuri uye mudzidze kubva pandiri nokuti ndiri nyoro uye ndakaderera ndaingada kumunzwa achitaura kudapo ndakanga ndisipo muzuva iroro handina kumira na Petro, Jacobo na Johani asi ndinoimba kuti ndimire navo muzuva randichamunzwa achiti wakaita zvakanaka muranda wangu akanaka akatendeka chipinda zvino mumufaro washe uye kufunga kuti ivo vacho vakanyora bhaibheri iri Paulo, Isaiah, Jeremiah, nevaapostora vose uye nehama idzodzo dzinokosha. Kungavepi kwavari zvino, kungavepi kwavari zvino. Iye Mwari wacho chaiye akashanda navo kufanoona zvinhu nekuzvinyora nezvimwe zvakadaro uye vakavapa zvipo zvemubhaibheri kuprofita nekutaura nendimi nezviratidzo nezvishamiso nezvimwe zvakadaro. Varume vamwe chete ivavo kungavepi kwavari zvino tiri kuzonova navo. Mwari mumwe chete nechinhu chimwe chete. Hazvisi zvekungofungidzira zvachose, tinotozviziva zvino munoona, nokuti aripo zvechokwadi uye tinoziva kuti ndizvo. Saka hatifanirwe here kunge tiri vanhu vanofara zvikurusa pasi pano? Chii chimwezve chatingazoshuvira? Ndanga ndichitaura masikati ano nemumwe murume akwegura, anenge ndinofunga vatiwo vane makore 88 kana 89 ekubereka, vachangobva kuva muKristu. Ndakavabhabhatidza muzita raJesu Kristu vasina chimwe chinhu kunze kwesuti yavo yacho yemusi wesvondo. Ndakaenda navo muno mumvura, ndinofunga kuti hama Hood vakavawanisa mutirauzi kana chimwe chinhu, uye takavabhabhatidza pano mumvura umu. Zvino vandiudza kuti pavaive mukomana, murume ane upfumi zvino. Zvino iye pavaive mukomana vataura kuti vaishandira sei madhora 30 pamwedzi, havana kumboroora kana chimwe chinhu kusvikira vava mutana. Uye vataura kuti vakashuvira chaizvo kuti nguva yavaizochembera havaizoda kupemha nekurara mumugwagwa, kuti vakatora sei tuma 5 cents tushoma nezvinhu zvavakachengetedza ndokuzviita kuti zvishande, uye zvakanyatsoshandawo ndokubereka ndokugadzira. Uye zvino havo kavo zvino pamakore 89 anoraudzirawo kuzvarwa 88 kana 89, ndinofunga ndizvo zvavataura pedyo chaizvo ne90, vachiri kufamba havo vagere muno muchechi chaimo mangwanani ano. Uyezve vakagadzirira zvakakwana kusvika pekuti havatonetseki. Kana vakararama mamwe zvemakore 100 havatombonetseka kana zvasvika panyaya dzemari nezvimwe zvakadaro. Vane mwoyo wakanaka, mutsvene akanaka, hama, vanoitira maKristu zvese nezvinhu zvavanoziva maitirwo azvo. Zvino ndabva ndati, uye pamusoro pezvose izvozvo, hama yangu inokosha, pamai vane makore 88 kana 87 ekuberekwa, Mwari mutsitsi dzavo vakadzika ndokukupai upenyu husingaperi kumusha wokudenga. Chii chimwezve chaungada kuti mupedzese upenyu hongu changanira? Uye neupfumi hwese hwataigona kunge takaunganidza, zvinhu zvose zvataikwanisa kuita panyika zvisinei kuti zvimbori chii zvakaitwa nemunhu wacho, uchatofa wosiya zvose hazvo. Usachiva pfuma yenyika ino isina maturo, inokasika kuparara. Vakira tariro yako pazvinhu zvazienda nakuenda, hazvizofi zvakaparara. Ndizvozvo, batirira paruoko rwaMwari rusingashanduki. Ndinorwuda rwiyoyi rwuro. Taimborwuimba pano patabhanekeri zvakanyanya. Nguva izere neshanduko inokurumidza. Hapana chepanyika chisingazungunuswi chinogona kumira. Vakira tariro yako pazvinhu zvazienda nakuenda. Batirira paruoko rwaMwari rusingashanduki. Hava amai vangu vakwegura varere kunze uko manheru ano. Dai ndaiva nemadhora 100 miriyoni, ndaizopa kodiri rese ravo kuti nditaure navo kweawa imwe. Ndaitodaro chokwadi. Uye kodai vanga vaine madhora 100 miriyoni, zvaizovabatsirei zvino? Hapana, munoona. Zvinhu izvozvo zvavainazvo havasiye pfuma yepanyika, asi vanosiya izvi. Vanoziva Ishe Jesu semuponesi wavo. Ndicho chinhu chikuru. Takatarisana neizvi, ini tose ngatizviongororei manheru ano. Ngatingofungai tisati tatanga kunamata. Ko, mamiriro angu ari sei naMwari manheru ano? Ngationgororei mumwoyo yedu tigoona. Ishe, kana ndiine mweya wandakakuvadza muzuva rino, kana ndakakonzera kuti imwe tsoka igotsauka, chero zvandakaita kana kutaura zvakatsveyama, o Mwari, ndiregererei wo nokuda kwazvo. Maona, regai. Utenda kwangu kunotarisa kwauri. Iwe Gwayana reKarivhari. Muponesi wekudenga. Zvino ndinzweiwo pandiri kunamata. Bvisai kupomerwa kwangu kwose. Uye ndiitei kubva zuva rino. Ndive wenyu zvachose. Apo ndofamba muninga yeupenyu ine rima. Uye kusuwa kwandimomotera. Ivai imi mutungamiriri wangu. Rairai rima rive masikati. Kukutai mubvise kutya kwekusuwa. Kana kundirega ndichitetereka. Kubva kwamuri ndichitsauka. Ndichengetei ndiri munzira Ishe. Ndichengeteiwo ndiri pakati pekuda kwenyu. Mudiki kana mukuru hatizive kuti ungava nemakore mangani. Asi zvakadaro unogona kunge uine makore 8 ekuberekwa. Uye kana ukararama kusvika mangwanani, uchatorarama kudarika vakomana nevasikana vakawanda vane makore 16. Pachava nevakomana nevasikana vakawanda vane makore 16 vachanosangana naMwari kusati kwaedza mangwanani. Ndizvozvo. Saka zera harinei nechekuita nazvo. Nyaya yacho ndeyekuti wakagadzirira kusangana navo here. Ndicho chinhu chikuru. Ngati fungei pazvinhu izvi zvino tichinamata, tichikotamisa misoro yedu. Baba veupenyu vane nyasha, uye vatsvene, uye vanoremekedzwa. Tinouya muupo hwenyu, Mwari samasimba, kuti tigopa kutenda kubva pakadzika pemwoyo wedu, kuti tine mukana wokugara pano manheru ano. Ndichifamba kukwira nekudzika muchipatara chiya nguva yapfuura nekutarisamo muine vanhu vakafenda, vamwe vavo vachibuda ropa nekuchema nevamwe vakarasika njere vakasungirirwa pamubhedha. Mwari, ndinonamata kuti mumwe nemumwe wavo ange akagadzirira baba kuti vange vakagadzirira kuzosangana nemi kana vari kuzobuda kubva muupenyu huno. Uye kufunga Ishe kuti vanogona kunge vari isu mumwe nemumwe wedu ari pano. Dai dzanga dzisiri nyasha dzenyu. Asi makaita kuti tirarame kuti tigouya pamwe chete zvakare manheru ano kuti tiite gadziriro. Zvinhu izvozvo zviri kupfuura nemumwoyo yedu nepfungwa zvino Ishe. Uye pamuri kunzvera pakadzika pemwoyo wedu, kana paine chinhu chisina kuchena patiri Ishe, chibviseiwo baba. Mwari, saurirai mweya yedu kwamuri. Tinokutendai nezvose zvamakaita uye nezvatinotenda kuti muchaita. Uye nekuonekwa kwechiedza chiya zasi uko mumba mahanzvadzi Bruce. Ndinokutendai nokuda kwaizvozvo Ishe. Zvichava pasimba. Uye zvino Ishe, ndinonamata kuti mugoita manheru ano kuti mweya yedu igare ichiwana kuvandudzwa muupo hwenyu muno mutabhanekeri ino. Tinokutendai baba nokuda kwetabhanekeri ino. Tinokutendai nokuda kwemufundisi wayo pano, hama yedu Nevo, murume akazvininipisa, murume akavimbika, murume azere nerudo rwaMwari kuna Kristo uye nechechi yake. Ndinonamata kuti mugova ropafadza nemudiwa wavo akanaka mudiki uye nevana vavo. Uye Ishe, dai vagara kwenguva refu pakati pedu pano panyika, zviiteiwo. Dzivisai urwere husave pamusuo wavo uye muvachengete vari vatano. Dzivisai urwere husave pamikova yedu yose Ishe. Tichengetei tiine utano kuti tigokwanisa kukushumirai. Uye zvino tinoisa mweya yedu paaritari kuti igonzverwa zvino. Ndichivhura maziso angu munguva shoma kuti ndiverenge shoko renyu kana kuri kuda kwenyu. Uye mungava wangu manheru ano kuti ndigoedza kumedura chingwa cheupenyu kuvanhu. Zvino Ishe, ndibatsirei ndigotaura chimwe chinhu chichabatsira mumwe mweya unonzwisa urombo wakarukutika pano manheru ano. Batsirai kuti avewo mashoko ekugadzirisa kuti tigoziva mazvibatiro atinofanira kuita, zvatinofanira kuita nekararamiro katinofanira kuita munyika ino yanhasi kana tiri kutarisira kuita denga musha wedu. Zviitewo Ishe. Uye podzai urwere kana paine mumwe pakati pedu Ishe ari kurwara. Tinonamata kuti muzvipodze. Simbisai avo vakaneta. Tinovanamatira. Tinonamatira kwete chechi inoyoga, asi mamwewo machechi ari pasi rose uko kuri kuitwa munamato nezvikumbiro pamberi paMwari, nemakumi ezviuru zvizhinji zvevatsvene vane nzara vari kuchema. Uyai Ishe Jesu, uyai. Zvirokwazvo muchanzwa kuchema kwedu Ishe rimwe zuva, uye muchauya. Kana uri mugove wedu wekuti isu tigorara zvisati zvaitika, iko kuuya tinoziva kuti wamanda icharira uye vakafa muna Kristo vachamuka kutanga. Tichauyawo ipapo tigomira muupo hwenyu rimwe zuva. Tinokutendai nokuda kweizvi. Uye takamirira nguva iyoyo. Uye tinogadzirira mwoyo yedu zvino, nokuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Zvino, handisi kutarisira kutaura kwenguva yakareba manheru ano, pamwe maminitsi 30 kana 40 pamusoro pechidzidzo chidiki pano. Chandinoda kutanga ndaverenga gwaro rinowanikwa mubhuku ramapisarema. Mapisarema 105 uye tichiverenga kusvika pandima 15 kusanganisira ose zvavo. Pandiri kuverenga pisarema iri, ndinoda kuti munyatsoteerera kuverengwa kweshoko nokuti shoko ramwari harikundike zvachose. Oh, ipai kutenda kuna Jehovha. Mudane pazita rake. Zivisai mabasa ake pakati pevanhu. Zvino chingofungai pamusoro pazvo. Ipai kutenda kuna Jehovha. Mudane pazita rake. Zivisai mabasa ake pakati pevanhu. Muimbirei. Muimbirei mapisarema. Rondedzerai iwo mabasa ake anoshamisa. Zvirumbidzei muzita rake dzvene. Regai moyo yeavo vano ngaifare vanotsvaka Jehovha. Tsvakai Jehovha nesimba rake. Tsvakai chiso chake nguva dzose. Rangarirai mabasa ake anoshamisa aakaita, zvishamiso zvake nekutonga kwake kwemuromo wake. Oh, imi mbeu yaAbrahama muranda wake, imi vana vaJakobho musananguruwa wake. Ndiye Jehovha Mwari wedu, zvaakatonga zviri pasi pose. Wakarangarira sungano yake nokusingaperi, iro shoko raakarayira kuchizvarwa chine chiuru. Iyo sungano yaakaita naAbrahama nemhiko yake kuna Isaka. Akasimbisira Jakobho zvimwe chetezvo kuti uve mutemo, uye kuna Israeri kuti ive sungano yokusingaperi. Achiti, ndichakupa iwe nyika yeKenani mugove wenhaka yenyu. Panguva yavakanga vachiri varume vashoma pakuverengwa, hongu vashoma kwazvo navatorwa mairi. Pavakafamba-famba vachibva kuno rumwe rudzi vachienda kuno rumwe, uye kubva kuno umwe ushe vachienda kuno umwe, haana kutendera munhu kuvaitira zvakaipa. Hongu, wakatuka madzimambo nokuda kwavo, achiti, musagunzva vazodziwa vangu, uye musaitira vaprofita vangu chakaipa. Ndinoda kutora chidzidzo kubva ipapo chekuti ruremekedzo. Ndichiverenga pano Dhavhidhi achichema kuna She, ruremekedzo ndirwo rwatinofanira kupa kuna Mwari. Uye ndicho chinhu chimwe chete chandinoda icho chikurovedzera kumwoyo wemunhu wese ari pano manheru ano, kuti mune zvinhu zvose zvatinoona zvichiitika, tinofanira kupa ruremekedzo kwazviri. Nona, tinofanira kuzviremekedza. Zvino Dhavhidhi akati pavainge vachiri varume vashoma kwazvo veIsraeri, zvichida Abrahama, Isaka naJakobho vaitaura nezvavo, varume vashoma kwazvo kuti vakatsiura marudzi nemadzimambo nokuda kwavo. Mwari vakatsiura marudzi nemadzimambo vachiti, musabata vazodziwa vangu, uye musaitira vaprofita vangu chakaipa. Umo muna Muparidzi chitsauko 12 ndima 13 zvakanyorwa sezvizvi, munoona. Ngatinzwei mhedziso yenyaya yacho yose. Itya Mwari uchengete mirayiro yake, nokuti ndiwo mungava uzere wevanhu. Mhedziso yenyaya yacho yese ndeyekutya Mwari. Uye ipapo haugone kuva neruremekedzo kusvikira wava nekutya. Unofanira kuva nekutya Mwari. Soromoni akataurawo zvakare muna zvirevo kuti kutya Mwari ndiko kuvamba kwouchenjeri. Kutya Mwari ndiko kuvamba kwouchenjeri. Zvino hazvireve kuti uri kutyiswa navo, asi zvinoreva kuti uri kuvapa ruremekedzo nerukudzo. Uye kana uchiremekedza Mwari, unotya Mwari. Unotya kuti unogona kusavafadza neimwe nzira. Unotya kuti ungaite chimwe chinhu chakaipa. Iwe haungade kudaro. Ndinotya amai vangu. Ndinotya mudzimai wangu. Ndinotya chechi yangu. Ndinotya varanda vaMwari wose kuti ndisazoisa chigumbuso pane imwe nzvimbo munzira yavo. Ndinotya vanhu vemuguta kuti ndisazoita chimwe chinhu chisina kunaka chinozovakonzera kuti vafunge kuti handisi muKristu. Munoona, unofanira usati wava neruremekedzo, unofanira kuva nekutya. Uye Mwari vanotorwuda. Vanotoda ruremekedzo. Mwari vanodaro, vanotorwuda. Uye kutya kunorwunza. uye tinoziva kuti kutya kunounza ruremekedzo. Zvinotora ise muenzaniso, murume uyu murimi kana kuti pamwe ndiye mushandi wemuchitoro, uye hakuna anomuteerera. Asi ngangowana basa kumapurisa zvino ouya achidzika nomumugwagwa. Uye semupurisa aine bheji rake uye akapfeka yunifomu. Pane imwe nguva zvichida, mumwe munhu aisambotaura naye nezuro wacho. Murokanai John, wakadiko? Maona, sei zvakadaro? Zvinoita sekushamisa kana kutya kana ruremekedzo nokuda kwazvo. Zvichida, anobva asarudzwa kuva meya weguta kana zvichida. President Kennedy vaizovei manheru ano dai vanga vasiri President Kennedy? Tomboti dai vanga vangori murume mumwe chete wavari. Asi zvakadaro, vari mumwewo mushandi anoshanda kuColgate zasi kuno, achishandira madhora 40 pavhiki. Maona, vaitopfuura nemuguta muno, uye pasina kana anoita hanya navo kunze kwevaanodyidzana navo. Asi nekuda kwokuti ndivo president veUnited States, vanokodzera ruremekedzo. Munoona, uye izvozvo zvino nekuti Mwari ndiMwari, vanokodzera ruremekedzo. Ndizvozvo. Uye iwo, tinofanirwa kuvaremekedza, uye nekuratidza kuvatya, uye izvozvo zvinounza ruremekedzo. Mwari vakati, vanotorwuda kwavari ivo, nekuvaranda vavo vese. Mwari vanotoda ruremekedzo kuvaranda vavo. Ivo varanda vavo tinoziva sei kuti varanda vavo? Nokuti vanosimbisa varanda ava neshoko ravo. Vanotora varanda ava, vovaita varanda vaMwari, uye voratidza kuti varanda. Nekuita kuti shoko ravo rishande kubudikidza nevaranda ivavo. Saka pauri kuremekedza muranda iyeye, uri kuremekedza Mwari. Saka kana ndichikuremekedza iwe uchindiremekedza, uye tichiremekedzana tose, ipapo tinenge tichiremekedza Mwari. Jesu haana here kuti sezvamakaitira kumudukusa weava vaduku vangu, makazviita kwandiri? Zvino zvaiva nani kwauri kuti guyo risungirirwe pamutsipa wako ugonyudzwa pakadzika pegungwa pane kugumbura mumwe wavo? Nokuti ndinoti kwamuri, tarira chiso chavo, ngirozi dzavo dzinogara dzakatarira chiso chababa vangu vari kudenga. Zvino tinoziva kuti vari kuti isu zvatiri vana vaMwari, kuti tiri chikamu chaMwari, uye Mwari vanotoda ruremekedzo urwu. Zvadaro Mwari vanoratidza kuti vana vavo ndivanani. Vanozviratidza nezvishamiso nezviratidzo, uye kuti zviri kuitwa. Zvino tichatanga zvino timhoongorora vamwe vevanhu ava. Zvino dai ndanga ndiri kuzotaura nezvemumwe wekutanga naye ndaifunga nezva ngatitorei Noa kwechinguvana. Zvino Noa aive nechizaruro kubva kuna Mwari, asizve chaipesana nechero chinhu chairatidzwa nesainzi kuti ichokwadi. Asi zvakadaro, akanga ataura naMwari uye Mwari vakanga vataura naye. Zvino ndokupfuurira hake mberi nekugadzira areka. Apo vaseki nevanyombi, sekutaura kwakaita Bhaibheri kuti vachange variko mumazuva ekupedzisira, sezvavaiva mumazuva iwayo, kuti vaseki ivavo vakaseka Noa. Handiti vaitofunga kuti aive asangana musoro nokuti aivaka areka. Zvino, asi Mwari vakaunza kutongwa pavaseki ivavo, nekuti havana kuteerera mutumwa waMwari nekupinda muareka iyoyo pasi pekuparidza kwake. Zvino, Mwari vakatumira kutonga kwavo kwedenga panyika. Kutanga vakaita gadziriro kune avo vose vaizogamuchira kuti vapunyuke pakuru. Uyezve kana vasina kukupunyuka, pane chinhu chimwe chete chaizosara. Kana vakasatora gadziriro yaMwari yekupunyuka, zvino pane chinhu chimwe chete chasara, ndiko kutonga kwaMwari. Unogona kungoita zvinhu zviviri, zviri pakuti itsitsi kana kuti kutongwa. Unofanira kugamuchira chimwe kana chimwe chazvo. Ndipo patimire manheru ano, tinotora tsitsi dzaMwari kana kuti tinomira pakutonga kwavo. Hapana nzira yekuzvinyenyeredza. Mwari vanogara vachigadzira nzira yekupunyuka nayo kune avo vanoshuva kupunyuka. Zvino vane, avo vanosara, vanofanira kumira pakutongwa. Kwete nekuti Mwari vanoda kuti vadaro, asi nekuti vakasarudza nzira iyoyo ivo pachavo. Munoonaka? Vanoita sarudzo yavo ivo pachavo. Ndipo patimire manheru ano vashamwari, chinhu chimwe chete. Tinogona zvichida kutora nzira yaMwari yekupunyuka nayo, kana kuti tinozomira hedu pakutonga kwavo. Icho chacho chatinoda kuita. Hamufare here manheru ano kuti makatora nzira yekupunyuka nayo? Nekuti vose vanoramba nzira yekupunyuka nayo, vanofanira kuya pasi pekutongwa. Zvino pane mumwe murume wandiri kuda kutaura nezvake. Paiva nemuprofita mukuru ane simba ainzi Mozisi. Vanhu Israeri vaifanonge vakanzwisisa maringe nemagwaro. kuti Mwari vaizovadzikinura uye vaizovapuritsa kubva muIjipita. Asi Mwari pavakangogadzira munhu wavo ndokumutumira zasi kuIjipita, vakanga vasina ruremekedzo kwaari. Vakamudzinga ndokuti, unoda kuti uraye here sezvawakaita muIjipita uya? Zvakatozovaita kuti vagare muutapwa mamwezve makore 40. Vakagara muutapwa nekuti vakaramba kuremekedza mudzikinura akauya kuzovadzikinura. Zvakava dzosera muuranda zvakare. Kwete nokuti Mwari vaida kuti vagaremo. Nguva yacho yaitove iyo chaiyo. Asi vakagara mamwezve makore 40 nokuti vakaramba kugamuchira nzira yaMwari yokupunyuka nayo. Ndinotenda chaizvo kuti ndiro dambudziko manheru ano. Zvimwe chetezvo, munoona? Kuti vakaramba nzira yekubuda nayo, uye Mwari vakanga vatsunga mwoyo, uye vakanga vaudza Abrahama nevamwe musungano yavo, sezvataverenga Dhavhidhi achiimba nezvazvo manheru ano. Vakanga vavavimbisa kuti vaizoita chimwe chinhu, saka Mwari vaizochengeta vimbiso yavo. Vakanga vari kuzovaburitsa zvisinei, asi zvichida chimwe chizvarwa potse chakafa. Chizvarwa chekare chakaseka Mozisi nevamwe vakadaro, uye vakaramba kugamuchira mharidzo. Chizvarwa ichocho makore 40 chakafa. Zvino Mozisi akauya mune chimwe chizvarwa. Murikuona zvandiri kureva? Kana vasingazvigamuchire zvino, Mwari vanosiya chizvarwa ichocho chichifa. Zvino vanobva vaunza chimwe chizvarwa kuti chigozviita. Saka vakanga vazviramba. Uyezve tinoona kuti chizvarwa ichi chinotevera chakauya, Mozisi paakaenda zasi ikoko kuti azvisimbise. Munoziva, Mozisi aitya kudzikako zvakare. Mozisi akanga ava nemakore 80 ekuberekwa zvino, uye akanga asipo kwemakore 40. Zvino wakati achitaura naMwari pagwenzi raipfuta akati, ndichavaudza kuti andituma ndiani? Mwari vakanga vasina zita. Akati, ndinovaudza kuti ndiani andituma? Akati, pandishanoti Mwari wemadzibaba enyu akazviratidza kwandiri, ivo vachati ndiani Mwari wemadzibaba edu? Saka ndichavaudza kuti kudii? Vakati, unovaudza kuti ndiri wandiri. Unovaudza kuti ndiri wandiri. Ndokubva vati, chii icho chiri muruoko rwako Mozisi? Iye ndokuti, tsvimbo. Zvino akaikandira pasi ikashanduka kuva nyoka. Zvino akaisa ruoko rwake muchipfuva chake rukashanduka kuva namaperembudzi, ndokudzokeramo rukapora. Vakati, enda zasi ikoko ugotora zviratidzo izvi, wonozviita pamberi pevanhu, uye kuchava kusimbiswa. Vachaziva nezviratidzo izvi kuti ndakakutuma kuzodzikinura. Oh, hama. Mwari vanogara vachidaro. Mwari vanogara vachipa zviratidzo zvemweya. Maona? Uye zvino paakadzikako, akadana vanhu, uye akaita zviratidzo zvake pamberi pavo. Israeri yose yakatenda mumwe nomumwe wavo. Zvino vakaenda vakananga kumuzinda zvakare kuti vasunungurwe. Zvino ipapo Farao akazofunga kuti haizovasununguri. Zvino Mwari vakatukunura mutongo pana Farao. Uye tinoziva zvakaitika muIjipita. Zvinoshamisa. Mushure mekunge vaona zviratidzo zvose izvozvo zvichiitika, zvino vakabva vasvika pagungwa dzvuku ndokuona kuti Mwari wacho chaiye hambenge achiita zviratidzo zvose izvozvo. Pano pagungwa dzvuku vakapokana Mwari. Chinhu chekutanga chaicho chokuti vaikwanisa kugadzira nzira yokupunyuka nayo. Zvino ndipo patinokanganisa ipapo. Kana kaugwere kakatibata, kana njodzi duku, kana kadambudziko kakarova pane imwe nzvimbo munzira, zvino tinobva tatowa ipapo. Munhu achangotendeuka mumwe munhu akamuseka kuti zvino kahusi chinhu iwe kunze kwemuumburuki mutsvene. Zvino ndinovenga kunzi muumburuki mutsvene. Munoona? Munoona? Hezvokaizvo. Unowana kupokana ikoko. Ndiyo nguva yekumira ipapo. Ndiyo nguva yekuremekedza mutumwa. Ndiyo nguva yekupa mbiri kuna Mwari. Zvino Mozisi akati, ndakaita izvi kare zvishamiso gumi pamberi penyu. Uye Mwari vakakupai zvishamiso gumi, zvino manje mave kutya pagungwa. Zviro kwazvo zvichatora zvimwezve zvakadini kuti mutende. Akafamba achidzokera ndokutora tsvimbo yake ndokuibata pamberi pegungwa. Zvino madutu akadzika ndokufuridzira kune rimwe divi. Ndokubva vayambukira mhiri. Zvino pavakangosvika mhiri ikoko, pakarepo vakatanga kunyunyuta kuti vainge vasina chingwa. Munoona? Chinongova chinhu chimwe chete. Zvino Mwari vakava naisira chingwa kubva kumatenga. Zvino vakanyunyuta kuti vakanga vasina mvura. Zvino kunyunyuta pamusoro pekunyunyuta. Iye ndinocherechedza. Unoti zvinoka, pamwe vaiva mhando yevasina kutendeuka. Zvino zvichida vakanga vari, vaiva negurumwandira rakavhengana rakafamba navo chokwadi. Asi ndinoda kuunza chimwe chinhu mundangariro dzenyu. Kana Mwari vakatuma mutumwa uye akasimbiswa nezviratidzo kuti aiva nhume yakatumwa kubva kuna Mwari, zvino zvava kwavari kuti vagoteerera mutumwa uyu. Ndizvozvo chaizvo. Vanofanira kuteerera mutumwa wacho uye wova neruremekedzo kumutumwa iyeye. Tarisai Joshua naKarebu vakagara padivi pake chaipo hongu changamire. Zvingavei izvo Mozisi aive mazviri, vaivewo mazviri zvakare. Zvingave kuti Mozisi ainatsa kana kukanganisa, vakangonyatsogara naye zvakadaro, munoona, nokuti vaiziva kuti uyu ndiye aiva mutumwa waMwari. Zvino ipapo rimwe zuva tinoona kuti kunyange Miriamu muprofitakadzi naAroni muprisita mukuru vakaseka mudzimai waMozisi nokuti akanga ari wekuEthiopia. Ndokufunga kuti painge pasina here vakadzi vakakwana veboka redu rekuroora pane kuenda zasi uko kunoroora mukadzi uyo? Yakanga isiri sarudzo yaMozisi, yakanga iri sarudzo yaMwari kuna Mozisi. Zvino pavakazvinyomba zvakatsamwisa Mwari nenzira yekuti vakasvika pakurova Miriamu muprofitakadzi ndokuzara nemaperembudzi hanzvadzi yaMozisi chaiyo. Munoti kudii nazvo izvozvo? Iye muprofitakadzi, asi akanga achiitei? Akanga achinyomba nekusaremekedza mutumwa waMwari, mutumwa wesungano yezuva iroro. Zvino akanga asingaremekedzi, uye zvakare Aroni muprisita mukuru, muromo waMozisi chaiwo, ndizvozvo akanga ainaye. Zvino Aroni ipapo paakaona hanzvadzi yake yarohwa nemaperembudzi, akapinda ndokuudza Mozisi, ungarega hanzvadzi yako chaiyo ichifa here? Zvino Mozisi akapinda mutabhanakeri akawira pamberi paJehovha ndokutanga kuchema, akadana kuna Mwari kuti hanzvadzi yake iwanirwe tsitsi. Zvino mweya waShe wakaburuka ukati, dana Aroni naMiriamu kuti vamire pano pamberi pangu. Ini zvangu, Mwari vanotoda ruremekedzo. Mwari vakatumira mharidzo yavo, iwe teerera kwairi uye uiremekedze. Hazvinei kana vakaidaidza kuti boka revaumburuki vatsvene kana chero zvavanoidaidza. Regai nyika vaite zvavanoda, asi imi ipai ruremekedzo. Saka hapo pakamira Miriamu, Mwari vakati, dana Miriamu ugodana Mozisi, kana kuti dana Aroni pano mukoma nehanzvadzi yako kuti vamire pamberi pangu. Zvino pavakauya pamberi paMwari, Mwari vakati, hamutye Mwari here? Vakazvitaura kumuprista mukuru nekuna Miriamu muprofitakadzi. Vakati, kana paine mumwe munhu pakati penyu ari wemweya kana muprofita, ini Jehovha ndichazvizivisa kwaari. Ndichataura naye muzviratidzo nekuzvizarura pachangu muzviroto kwaari nezvimwe zvakadaro, kana ari wemweya kana muprofita. Asi vakati, muranda wangu Mozisi ndinotaura naye pauzima. Vakati, hamutye Mwari here? Nemamwe mashoko, imi mukutaura nezvaMozisi muri kutaura nezvangu. Kana musingakwanisi kuremekedza Mozisi, hamundiremekedze. Vakati, handina here kuratidza pakati penyu kuti iye muranda wangu, uye hamuna ruremekedzo kwaari zvachose? Ichi chingava chidzidzo chaicho kuvanhu vezuva rino, vasina ruremekedzo, vasina rukudzo. Zvino vakati, uye nekuti hamuna kudaro ndokusaka uine maperembudzi, ndizvo chikonzero zvinhu izvi zvadaro. Vakati, nokuti maifanira kunge maziva kuti uyu anga ari muranda wangu. Munozviziva. Saka pamunotaura chakaipa nezvake, muri kutaura chakaipa nezvangu. Saka Mozisi akanamatira upenyu hwake kuti huchengetwe, uye Mwari vakachengeta upenyu hwake. Haana kuzorarama kwenguva refu kwazvo mushure mazvo, akabva afa. Asi akacheneswa pamaperembudzi ake, uye akava kunze kwemusasa kwemazuva manomwe, munoziva nokuda kwake nokuda kwekuva nawo, kuti agocheneswa achizvichenesa pachakewo zvakare kubva pamaperembudzi ake. Mwari ndokumupodza. Asi zvavaiedza kusvitsa kwavari chaiva ichi, munofanira kuremekedza zvandinoita. Uye kana aiva ari iwo maonero aMwari muzuva iroro, zvino Mwari havagone kushanduka. Mwari vanoda kuti tiremekedze zvavari kuita, vanotorwuda. Vakati, munotoremekedza izvozvo kana kuti chimwe chinhu chichaitika. Mumwe murume akandiudza rimwe zuva akati, ini murume anonzwisa urombo, anoita zvokutsvaira kumusoro kuno kumusika kuti awane kurarama. Aive akakanganisika pautano, ari muchimiro chakashata kwazvo, iye muLutheran pakutenda. Zvino vakanga vava nechirayiro, haakwanisi kufamba kuenda kuchechi, saka akatora taxi. Akati zvakamutorera 80 cents kuti adzikeko ne 80 cents kudzoka. Muvakidzani wake asina umwari zvikuru akamuona achinamata munamato waShe mamwe mangwanani ndokumuseka, akaita dambe naye. Akati kumuvakidzani uyu, akati kumurume uyu akati, manga maenda kupi netaxi mangwanani anu? Akati changa chiri chirayiro, ndanga ndadzika zasi kuchechi. Akati chirayiro chii? Akati patinotora chingwa newaini paya. Akati ndavawo nechangu zvakare mangwanani ano patafura, nechidimbu chechingwa chakareruka nepaindi yewhisky. Maona? Ndino ziva nezvava komana vatatu imwe nguva vakaseka chirairo muchechi. Ndino ziva nezvavo. Zvino vakaenda mukamuri yemuhotera ndokutora masangweji eham nebhodhoro rehwisi. Uye vakaita chirairo kumusoro ikoko. Vachinyomba chirairo chavaiva nacho muchechi yePentecost. Hapana kupera mwedzi mitatu kubva ipapo. Vose vari vatatu vakanga vava kuu. Mumwe wavo akanga afa. Uye vaviri vakanga vari muchipatara chavanorwara nepfungwa. Hazviite kuti usaremekedza Mwari. Unofanira kuremekedza Mwari. Kana usingazvitende, ingoramba wakanyarara, garira kure nazvo. Kana kuti ita izvozvo kana kuti uya neruremekedzo uyewo zviremekedza. Usaite dambe nevanhu vari mumweya. Usataura pamusoro pevanhu vari kunamata vari mumweya waMwari. Vasiye vakadaro. Ndaive ndakamira pakona apo chaipo ndichiparidza mamwe makore apfuura ndiri muparidzi wechikomana. Zvino pane mumwe mudzimai akauya nepo aiva mukatorike pakutenda asi ndaiziva murume wake aiva mukatorike. Iye, aisanamata. Uye mudzimai akanaka kwazvo, tsvarakadenga. Aitaridzika zvakanaka, angangoita makore 20, 22. Ndaimuziva ari musikana muno muguta. Zvino akasvika apo ndokumira zvino akati, handingambotendera kana mombe yangu chaiyo kuti ive nechinamato china William Branham. Zvino usiku hunotevera hwacho. Ndisati ndakwanisa kusvika kwaari ndakanzwa kuti akanga ava kufa muchipatara. Uye handitozive nazvino kuti chii chakamuuraya. Akanga ari kufa kunze uko muchipatara. Zvino murume wake akauya kuzonditora. Akati iye aiva mukatoriki. Zvino akauya akati uyai nekukasika muisire mudzimai wangu munamato. Anga achibudanai manheru ose ari kufa. Zvino ndakati ndichaendako. Zvino ndakapinda mumota ndokusiya musangano ndokutanga kuenda kuchipatara. Zvino ndakamhanya ndichikwira mastepisi ndakasangana nemukoti. Zvino akati atofa kare uyu. Zvino murume wacho akati uyai mumuitirewo munamato zvakadaro. Ndikati afaka. Akati isai munamato zvakadaro. Hazvichabatsire zvino. Akati saka uyai mumutarise. Zvino ndakadzikako. Akanga aine rakaita dema kunge dzvuku. Ndinodaira kuti vanoridaidza kuti bvudzi dzvuku. Mudzimai ane runako kwazvo. Aine mavara mavara mashoma kumeso kwake, maziso makuru kwazvo ebrown. Zvino mudzimai iyeye mukoti uya akati Billy afa achidzimbikana chaizvo kusvikira adanidzira zita rako zvine ruzha nesimba rake rose. Ndokuti mudzei kuti andiregererewo kusvikira mavara asimukira pachiso chake semhopu. Zvino maziso mahombe ake akanga autobuda kunze uye maziso ake akanga asina kunyatsovharika. Hongu munoziva zvinoitika kana munhu afa. Zviri muitsvo nemuura mavo zvinobuda. Uye aivepo achingopfungaira muviri wose. Uye akafa nemarwadzo akadaro nokuti kwete nekuti akatadza kundiremekedza. Asi akazvidza evhangeri yandakanga ndichiparidza uye kuti Mwari vaishanda zviratidzo nezvishamiso. Imwe nguva yapfuura munyu Albany pandakanga ndakamira ipapo ndichitaura nemutadzi ndichimutungamirira kuna Kristo. Mumwe murume mukuru mutana akakwasharara mugaraji. Murume aive shamwari yangu. Mukwasha wake aive muridzi wegaraji raive padii. Ndakanga ndakamira ipapo ndichiparidza panguva yekudya kwemasikati ndichidya sangweji ndichitaura naye pamusoro paMwari. Munguva dzemasikati ndaiwana kunge kwandaizoenda panguva yekudya kwemasikati ndoedza kuwanira mweya kuna Kristu. Akati vaBranham akadaro. Ndaingova muparidzi wechikomana pachangu. Akati vaBranham akati amai vangu vaiva nechinamato chemhando yakadaro. Chinamato chiya chinonzwika pamoyo uye misodzi yaiyerera pamatama ake. Ndikati vava nenguva yakareba zvakadii kubva vaenda. Akati makore chaiwo vaigara vachindinamatira. Ndikati Mwari vakanzwa minamato yavo vari kuedza kuvapindura zvino. Zvino murume uyu akafamba achipinda imomo. Akati moro akanga akadhakwa. Akati iwe Billy teerera. Akati chero nguva yaunoda kuuya kugaraji rangu. Akati unouya hako asi. Akati usaunze chinamato chako chekare chevaumburuki vatsvene ikoko. Ndakatendeuka ndikamutarisa ndikati kwese kusingagamuchirwe Kristu ini handizogamuchirwako. Uye saka akatendeuka ndokuti haa ukwane iwe chikomana. Zvino ndakangonzwa mumwoyo mangu inzwi richiti unokohwa chaunodyara. Zvaiva nani kwauri kuti guyo risungirirwe pamutsipa wako unyudzwe pakadzika pegungwa. Zvino mukwasha wake chaiye masikati iwayo chaiwo akamutsika nepickup yetutani yeChevrolet yakanyatsozara ndokumupwanyira pasi. Munoona, unofanira kuremekedza Mwari. Unofanira kuita iwe Mwari vanotoda ruremekedzo. Uye vanotorwuda. Uye saka Miriamu anofanira kunge akaziva zviri nani. Saka naiyewo Mo Aaron aifanira kuziva zviri nani pane kuziva izvi kuti Moses aitungamirirwa nemweya waMwari kuita izvo zvaaizoita. Mushumiri weBaptist akandinyorera tsamba mazuva mashoma apfuura kubva kumusoro kuno. Oh, akaita kundibvuridza-bvuridza chaiko. Akati, muchinda ane nungo sezvauri izvi. Shumiro ingaenzaniswa neya Eria vaprofita akati, Uyezve nekukuona wakagara kumba usina kana chauri kuita. Saka Billy achibata semunyori panguva iyoyo akamunyorera tsamba achipindura. Zvino akabva afunga zvakanaka. Ndinotenda kuti ndichangomupindura akadaro. Asi akafunga kuti zviri nani ndigoiverenga asati aipindura. Asi yaiva nekuruma nekufuridzira kuzhinji mairi. Akati iye zvino ava havasi baba vangu ndini. Akati matimi baba vangu vane shumiro yakadaro seya Eria. Ndokuti mati vanogara pasi pamahombekombe rukova pane imwe nzvimbo vakabata chirauro muruoko rwavo kana kumusoro uko makomo vaine pfuti muruoko rwavo. Akati ko muchati kudini pamusoro paEria paakagara makore matatu ari padivi perukova. Akati hamuzive here kuti vanotungamirwa nemweya wamwari kuita zvavari kuita. Munoona munhu wese anoda kuzviunza nenzira yavo ivo, asi munhu anofanira kutungamirwa nemweya wamwari uye munofanirwa kuzviremekedza. Ndizvo chete pano rimwe zuva mumwe mweya unokosha munomuguta vakaona imwe hama vakati ko Bill ari kupi. Vakati akaenda kuCanada. Vakati ndinodaira kuti akaenda kunovhima. Vakati hongu ari kuenda kunovhima. Vakati hapana zviripo apo. Zvakanaka murume iyeye asingazive kuti ndakanga ndiri pasi pesimba remweya mutsvene nechiratidzo chezvanzi naJehovha kuti ndiendeko. Uchazoita sei pazuva rekutongwa? Zvinobatsirei kuti ndiende padivi pemubhedha wemurume iyeye ndomunamatira? Chekutanga haatonditendi, uye vanhu pavanouya votaura zvinhu izvi sekunge handizive kuti havazvitende. Kunyange vachikubhabhadzira kumusana uye vokudana kuti hama, asi zvakadaro unoziva kuti havazvitende. Maoni havazvitende, uye unogona kuva hapana chinhu chimwe chete chaungavaitira. Vanokudana kuti huyai munamate, asi hazvina zvazvinobatsira nokuti unoona kuti havazviremekedze. Unofanira kuzvitenda. Tarisai avo vakanyatsotenda chaizvo, uye tarisai zvinoitika. Munoona munofanira kuzviremekedza. Jezebheri mumazuva aEria akashaya ruremekedzo pana Eria kuti iye Eria chaizvo izvo akanga ari mupfundisi wake. Chokwadi, oh, aisazvigamuchira izvozvo. Nhai vedu kwete, aiva munhu asingatendi kuti kuna Mwari, kana kuti uyo asingatendi zvachose, kana kuti munamati wezvifananidzo, uye akanga aine vapurista vake vechihedheni. Asi zvakadaro Eria akanga ari mufundisi wake. Mwari vakamutuma ikoko kuti ave mufundisi. Akanga ari mufundisi kana kunyange akamutsiura nokumuudza zvezvivi zvake zvose, zvakadaro akanga ari mufundisi wake. Aisakwanisa kuzvigamuchira zvachose, asi uye akamuzvidza, akamuvenga. Chokwadi, akadaro. Zvino chii chakaitika kwaari? Mwari vakaita kuti imbwa dzigomudya mumugwagwa. Ndizvozvo nemhaka yei haana kuremekedza mharidzo yaiparidzwa naEria. Mwari vanotoda kuremekedzwa. Unofanira kuva nako. Uri kuzowana chero chinhu kubva kuna Mwari, unenge uri kuzoremekedza Mwari, uye unofanira kuzviita kubva mumwoyo mako. Pakadzika pemwoyo wako unofanira kuzviita. Asi haana kuremekedza Mwari sokusaremekedza kwaakaita muprofita wake. Zvino aiziva kuti Eria aiva muprofita. Vakanga vasina chinhu muIsraeri chaigona kuenderana naEria. Handidi zviratidzo zvake nezvose zvakanga zvakakwana pamberi paMwari, uye iye asi akavapomera mhosva. Nhai vedu hongu, aitsiura masangano ose, zvimwe zvose, uye chose chinonzi chivi akachitsiura, kubva kumudiki kusvika kumukuru, mambo navose. Haana kana mumwe wavo waakazengurira. Asi vakazoziva kuti aive muprofita. Hapana chaivatadzisa kuzviziva. Hongu changamiri, kunyange Ahabhu akaedza kumupomera mhosva yekushayikwa kwemvura, uye akakumbira Mwari kuti kuve nekushayikwa kwemvura. Hongu akadaro. Zvino akati ndine simba uye ndichavhara matenga, hakusi kuzonaya zvachose, kana dova harisi kuzodonha kusvikira ndaidana. Ungafungidzira here kaJezebheri kaya kaine chiso chakapenduka kachidhanaira kachikwira nekudzika pauriri? Mudharauya munyengeri, mudharauya munyengeri, ari kukonzera hake vana vadiki vese ava kunze kuno kuti vatambure. Nezvose zvakadaro Eria akanga achiedza kuvadzosa kuna Mwari, achiedza kuita kuti rudzi rudzokere kuna Mwari. Maona, uye zvakaratidzika sokunge aigona kuudza vanhu. Munoreva kundiudza kuti mungatenda pamurume akadaro anovhara nyika sezvizvi uye korega kunaya mvura kana dova, uye unyengeri hwake hwese kana uroyi hwake kunze uko, chero zvaaida kuzvidaidza, uye hapana zvaari kunze kwokungova muroyi kana muuki kana chimwe chinhu, akavhara matenga zvino mvura haisi kuzonaya, achiita kuti vanhu vose ava vatambure. Uye moti zvino ndiko kuda kwaMwari ikoko? Kwaitova kuda kwaMwari. Hazvina basa kuti chii. Munoona, unofanira kutarisa pane, unofanira kuremekedza Mwari zvisinei nezvavanoita. Vanoziva zvavari kuita. Zvaitaridzika zvakashata, vana vachitambura, vanhu vachitambura, mombe dzichifa, makwaya achifa, kusina mvura chero kupi zvako. Usiku waipisa uye kuchibitira, zuva raipenya sendarira mudenga munguva dzemasikati kwemakore matatu. nemwedzi mitanhatu. Zvino Eria akagara kumusoro mugomo akati, kunyangwe dova harisi kuzowa kusvikira ndaridana. Ndizvozvo chaizvo. Oh, vaimuvenga chaizvo. Zvino apo iye Ahabu paakamuwana akati, ndiwe uri kutambudza Israeri, ndiwe here? Mutana Eria akatarisa kumashure kumeso kwake akati, kwete, kwete ini, asi ndiwe uri kutambudza Israeri. Ndizvozvo. Munoona, kunyangwe Ahabu akanga asina ruremekedzo kwaari. Uye munoziva Eria zvaakaudza Ahabu akati, nokuti wakadeura ropa risina mhaka raNaboti, saka imbwa dzichananzva ropa rako zvakare mumugwagwa. Uye dzakatodaro nekuti havana kuremekedza mutumwa waMwari. Ndizvozvo chaizvo. Vakamuzvidza. Zvino Miriamu haana kumuremekedza. Aroni haana kumuremekedza. Zvisinei kuti ndiwe ani, muKristo kana usiri muKristo, unofanira kuramba uchiunza ruremekedzo kuna Mwari. Uye woremekedza zvavari kuita kana kuti unozorohwa neshamu yacho. Zvigamuchire kana kuti wopinda mukutongwa chero chaunoda pazviri. Ndaigona kumira nechapfupi kweawa mushure meawa chezvandakaona muupenyu hwangu hwese, zvandakaona mune dzimwe nyika nedzimwe nzvimbo dzemarudzi nezvimwe zvakadaro, zvinhu zvakaitika. Asi kuzvisiya kuitira kuti mukwanise kuwana pfungwa yezvandiri kuedza kutaura kwamuri, munofanira kuzviremekedza. Ndakaona vechidiki vakagara mumusangano uye vachipfipidza nekuseka mumusangano. Uye pasina kana maawa 24 voparadzwa mumigwagwa. Ndakaona vanhu vechidiki vakagara mumusangano mugore rimwe chete pandaive mune imwe nzvimbo. Zvino tevere zvichida mukati memwedzi mitanhatu ndodzokera kunzvimbo imwe chete. Uye chaizvo izvo mumwe nemumwe wavo ainge asisipo kana kuurayiwa, kurohwa pane imwe nzvimbo nezvirwere nezvimwe. Ndizvozvo, unofanira kuzviremekedza. Ndinorangarira mumwe musikana wechidiki umwe usiku kutinisi. Pandainge ndichibuda nepamusuo ndichiparidza pachurch huru yeBaptist, ndaibuda nepamusuo uye ndakanzwa kutungamirwa usiku ihwohwo kuti ndimudane kuti auye kuna Kristu. Saka akaseka ndakamutarisa pandakamudana kuti auye kuna Kristu. Aitova mumwe wevanasikana vemudhikoni. Zvino akamira pamukova usiku ihwohwo akandimirira. Zvino ndakabuda akati, ndinoda kuti muzive chimwe chinhu izvozvi. Musambofa henyu makandinyadzisa saizvozvo zvakare. Ndikati, Mwari vanga vachikudaidza. Akati, hazvina basa izvo, ndiri mudiki inini. Akati, ndine nguva yakawandisa yekuita izvozvo. Akati, baba vangu vane chinamato chakatikwanira tese kumba kwedu. Ndikati, hachina kukukwanira iwe hanzvadzi. Mumwe nemumwe anofanira kuva nechinamato chake iye. Akati, kana ndichida kuti mumwe munhu ataure neni pamusoro pazvo, ndichatora mumwe munhu ane pfungwa, kwete mumwe munhu akaita semi. Ndikati, enda hako, taura chero zvaunoda. Haumbondinetsa kana, asi rimwe zuva uchazvidemba. Pasina nguva refu kushurema izvozvo, ndakapfuura nemuguta rimwe chetero. Hoyo ndokuuya achidzika nemumugwagwa nehanzu dzake dzemukati dzakarembera zasi achizvidhonza aine fodya muruoko rwake. Achida kundipa whisky kuti ndimwe. Chinhu chimwe chete. Zvino heuno huchapupu hwake. Akati, munorangarira here usiku hwamakadana uko? Akati, chiya chaiva chokwadi? Akati, mweya waMwari waipupura kwandiri manheru iwayo uchiedza kundiita kuti ndiuye. Uye akati, kubva ipapo ndinogona kuona mweya wamai vangu uchitsva mugehena sepankeke. Zvino ndouseka. Ndizvo zvakaitika, munoona? Unofanira kuremekedza Mwari. Ndizvo zvoga unofanira kuzviita, hama. Ndizvo zvoga Jezebheri haana kuzviremekedza. Uye rangarira imwe nguva, kwaiva nevamwe vana vakanga vasingaremekedzi, vakanga varererwa mumusha. Eria mushure memazuva ake, hongu vanhu vakamuvenga nokuti akadanira nzara iyoyo munyika. Paiva nevamwe vanhu vakadzidzisa vana vavo kuti Eria murume akadaro akashandurwa nokutorwa kuenda kudenga, akanourayiwa pane imwe nzvimbo, uye vakangomuisa mubwiro ndokumuvanza. Ivo vaisa zvitenda. Saka Erisha akatora nzvimbo yake. Zvino akanga ari mutumwa wezuva racho, zvino mushure mekunge Eria atorwa kumusoro. Saka akapfuura nemune rimwe guta, uye vana vaduku veguta iroro vakamhanya vachibuda vachimuseka vakati, naiwe mudhara nyamanza, sei usina kukwira kumusoro sezvakaita Eria? Munoona, havana kutenda kuti Eria akakwira kumusoro. Hee, zvakaizvo. Kwakanga kusiri kusaremekedza murume uyu, kwaiva kusaremekedza mharidzo yake. Akanga ari anotsiva Erisha. Eria akanga aine chizoro, mweya waEria wakanga uri paari. Akaendako ndokunoita zvimwe chete zvakaitwa naEria. Hareruya! Jesu akati, uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naiye achaitawo. Hongu, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Havana kuzviremekedza. Zvino havana kuremekedza Eria nokuti akatenda muna Erisha. Nokuti mweya wakanga uri pamusoro pake. Zvino akatendeuka ndokurova Jorodhani nenguo yake, ndokuzarura Jorodhani, ndokukwira ndokuita zvishamiso zvimwe chete zvakaitwa naEria. Uye kunyange vaparidzi vose kumusoro uko kuchikoro chevaprofita vakati, mweya waEria uri pamusoro paErisha. Zvikashambadzirwa kwese hako munyika. Uye vanhu ndinesho kwadi kuti vakasetsana mumwe nemumwe vakati, yo he, tarisa izvo, vanoti, boka iro revaumburuke vatsvene, mupengereki vachiti, murume uya akaenda kudenga asina kufa mabhiza akadzika, hatina kana kwaona, zviro kwazvo havana. Zviro kwazvo kwete, havana, hatina kumboona kana mabhiza, hatina kumbonzwa ngoro yemabhiza chero kupi zvako, hazvina maturo, mutana uya akafa uye vakatomuviga, uyezve vari kuedza kuita zvakawanda pamusoro pazvo, sezvavanotaura nhasi, chinhu chimwe chete, sezvavakataura pamusoro paJesu, vakati, handiti vakauya vakaba mutumbi wake panguva dzemanheru, vakatobhadhara masoja kuti vagopupurira izvozvo, asi akamuka kubva kuvakafa, zvino Eria akatorwa kumusoro ari mungoro yemoto ine mabhiza emoto, uye muprofita wechidiki uyu paakafamba ikoko achidzika nemuguta, zvino akanga arasikirwa. Wane vhudzi rake ari murume wechidiki akanga achienda zasi saka vana vadiki vakamhanya vari shure kwake vakati hei sei usina kuenda kumusoro naEria vakati iwe mudhara nyamanza iwe maona zvino vaisaremekedza zvino Eria akaitei akatendeuka ari musimba remweya ndokutuka vana ivavo chii chakaitika zvitsere zviviri zvikadzi zvakabva kudondo zvikauraya 42 vavo ndizvozvo kusakudza kusaremekedza haugone kudaro unofanira kuremekedza Mwari dai mumwe wevana ivavo akangati zvinodai baba naamai vavo vakati zvinotarisa ivana vanoti Eria akatorwa kumusoro zvino hatizive nezvazvo asi zvisinei hazvo ini handizive kuti ndizvo here kana kuti kwete asi ndinokuudzai chinhu chakanakisa chekuita ndechekuti musangotaura chinhu pamusoro pazvo ingoenderai mberi paanopfuura tinonzwa kuti ari kuuya achidzika nemuguta nhasi ari kuzova nemusangano wemumugwagwa kumusoro uku kana akadaro kana imi vana muri munzira kuenda kuchikoro nhasi mukasangana naye ingotaura kuti makadini henyu mufundisi makadini henyu changamiri kana zvimwe zvakadaro taurai naye asi panzvimbo yaizvozvo pasina kupokana vakanga vaudzwa kumba vakanzwa baba naamai vakagara patafura vachisetsana mumwe nemumwe vachiti unozivei vakati mumburuki mutsvene uya wekare akatorwa kumusoro vakambotendawo here chimwe chinhu chakadaro zvino vakati kamuchinda aka kamudhara kane manza yacho yakangoita senhanga kumusoro uku akasati katombodarika makore kana 35 wokuzvarwa uye hako kari kuuya zasi kachipfuura neuko uye kakati kari kuzoita musangano womumugwagwa kotarisira kuti tigotenda zvisina maturo zvakadaro handiti hakasi chinhu kunze kwekuva kamwewo kungori kunyomba ndizvo zvega zvazviri nokuti akauye kumachechi edu kakangofanana nezvaiva Eria akauye kumachechi edu tichaacha pamwe imwe mhando yeuroyi hudhu nhema chaidzo dzaainadzo saEria havana kumutenda saka vana vaduku vakadzidziswa izvozvo kumba dai vainge vakadzidziswa ruremekedzo nerukudzo vangadai vakafamba kunze ikoko pamberi pomuprofita wamwari iyeye uye vakazvikumbirira munamato asi vakanga vakadzidziswa kupipidza nekuseka nekuita dambe zvakada kungoita vana vemazuva ano vazhinji vavo nhasi vanoseka musangano womumugwagwa vanotoseka kuparidzwa kweevhangeri saka Eria akavatuka muzita rashe kwete nekuda kwevana asi nekuda kwevabereki vaiva vasina ruremekedzo vakanga varera vana nenzira iyoyo kusaremekedza mwari zvitsere zviviri zvikadzi zvakabuda ndokuuraya 42 vavo zvino ndiko kusaremekedza ikoko mwari vanotoda kuremekedzwa pavakazvidza muprofita wavo vakazvidza ivo zvisinei kuti vaisatenda zvakadii vaifanirwa kuvhara muromo wavo vogarira kure nazvo asi kwete vakatotaura zvisina basa vakatotaura chimwe chinhu chavaisafanira kunge vakataura zvino chii chakaitika kwavari ngatitorei vamwe vanhu vakazviremekedza ngatitorei mudzimai weshunemi kumuprofita mumwe cheteyo Eria chaizvoizvo akanga asiriwe muIsraeri aibva kushunemi asi aitenda muna mwari zvino akaona murume uyu achipfuura nemuguta akamunzwa achitaura akaona zviratidzo zvaakaita zvinotaurwa munoroondo handizive kuti ichokwadi here kana kuti kwete kuti rimwe zuva boka rembwa dzomusango dzaiedza kubata mumwe musikana mudiki zvino iri harisi gwaro inongovawo nyaya yandakaverenga ndokuti mudzimai weshunemi akanga akamira pakona zvino akaona kuti imbwa idzi dzaizouraya musikana mudiki uyu zvino murume mutsvene uyu akanga achipfuura nemuguta akasimudza tsvimbo yake kuna mwari uye akachemera tsitsi kuvana vaduku saizvozvo zvino imbwa dzakatendeuka ndokuenda dzichibva kwavari zvingava zviri izvo kana kuti kwete zvinoita sekunge zvinogona kudaro handizive asi zvisinei mudzimai uyu akati apo bhaibheri apo iye akaziva kuti uyu akanga ari munhu mutsvene akaziva kuti pane zvakanga zvaitika akaona zvaaiva uye akaziva kuti akanga ari munhu mutsvene wamwari uye panzvimbo yekusamuremekedza sezvakaita Jezebheri akamuremekedza akati kumurume wake tinokwanisa chaizvo kuita izvi ndinokukumbirai ngatimuvakirei imba diki iri kunze kuno pane imwe nzvimbo ngatimupei nzvimbo duku nokuti akaneta ndakamutarisa ari kuchembera uye ndinocherechedza bvudzi rake jena rakarembera zasi mundebvu dzake tsvimbo yake yekare duku maoko ake madiki akaondoroka paakanga achifamba tumaoko tutete tune nyama yakarembera kudaro zvino heuno yachi uya achifamba akatakura chinhu chiduku chemafuta padivi pake aine chibenga chedehwe regwai rakamoneredzwa paari muzuva raipisa mutumbi wake wairatidzika kutsva uye watsvuka zvino ndinokumbirawo kuti timiitire kanzvimbo kadiki kekuzororera kekumirira pano ngatitorei kondirakita auye pano timuvakire nzvimbo diki zvinotomisa kumusoro ikoko nokuti ndinoona kuti mweya wake nemweya wake munhu mutsvene munhu wamwari mutsauko wakadini zvino murume wake akabvuma iye anogona kunge akati mudiwa ndacherechedzawo murume iyeye zvakare ndakamuteerera ndakamutarisa ndakaona mabasa ake ndinoziva kuti munhu mutsvene wamwari saka tichangodaro saka vakadana kondirakita uye vakamuvakira kanzvimbo kadiki kakanaka ndokumuisira kamubhedha imomo kuti azorore kuti agovata ozorora vakamugadzirira nzvimbo yekugezera tsoka dzake ndokutora mvura nezvimwe ndokuzvigadzirisa imomo zvino muprofita paakauyapo zviro kwazvo zvakaropafadza mweya wake kuona kuti chimwe chinhu chakanga chaitirwa iye akati kuna Gehazi enda unodana mudzimai uyu umubvunze kuti chii chandingagona kumuitirawo ndingagona kutaura namambo here kumutungamiriri mukuru iye akati ndinogara pakati pevanhu vangu uye hapana chandinoshaya asi Gehazi akati haana vana uye murume wake akura kwazvo achembera havana vana uye ndinofungidzira Eria akarara ipapo pamubhedha muduku uyu waakanga amuropafadza nokuugadzira akanga ashambidza tsoka dzake dzose uye nendebvu dzake dzakanga dzashambidzwa nezvinhu akarara ipapo pasina kupokana kuti akaona chiratidzo chashe nokuti vakagara vachiita izvozvo saka akati enda unomudana umuudze kuti amire pano pamberi pangu ini zvangu enda unomudana nekuti akaremekedza mwari enda unomuudza kuti auye pano paakamira pamukova akati zvanzi najehovha panguva ingaita seino gore rinouya uchabereka mwana zvino sepanguva iyoyo gore rakaterera akava nemwana zvino satani mwana akati ava nemakore anenge 12 ekuberekwa rimwe zuva baba vake vaiva naye kunze mumunda zvino satani akati ndichabvisa mwana uyu saka akangomubvisisa nezuva zvino akafira mumaoko amai vake zvakaodza amai mwoyo here kwete shangamire vakati ingosungirira chigaro panyurusi uye enda mberi usamire kwira kugomo rekameri kugomo nokuti achangobva kupfuura nepano rimwe zuva ini zvangu hezvo kaizvo ndiro ruremekedzo irworwo ndiro ruremekedzo irworwo murume wake akati uri kuenda kumunhu wamwari akati hausi mwedzi mutsva kana sabata haangazove kumusoro ikoko mune rake akati zvose zvichanaka ingosungirira chigaro panyurusi ndiende zvangu naizvozvo vakaenda zvino vakakwira mugomo zvino mutana Eria paakatarisa kunze kwebako ndokubudamo ndokutarisa kunze akati uyu anoita sekunge mudzimai weshinwe mari kuuya akati anofanira kunge ari kushushikana akati enda unosangana naye uye apo akati ari kushushikana pamwoyo wake uye mwari havana kumbondiudza chinhu pamusoro pazvo munoona mwari havafanirwe kuti vakuudze zvese munoona saka havatomboudze vaprofita vavo zvese vanongoita zvavanoda kuita ndimwari saka ivo zvino Eria akati mwari ko dai Eria akataura izvi sei musina kundiudza kuti sei ari kuuya sei musina kundiudza zvese nezvazvo angadai asina kumbobvira akaona chinhu asi zvakanga zvakanaka naEriya chero zvazvaive zvino ko dai mudzimai akauya ndokuti obva ati iye wakati uri muranda wamwari iwe munyengeri zvinotenda kuti hapana zvauri kunze kwekuva mumuruki mutsvene zvingadai zvisina kumboitika maona mwari vanotiedza dzimwe nguva kuti vaone zvatichaita saka pane kuti adaro akamhanya ndokuenda patsoka dzake chaipo ndokunamata sekunge kuna mwari zvino ndokuti zvino mudzimai uyu akazarura kwaari kuti dambudziko racho raivei zvino Eria akati tora tsvimbo yangu uende unoisa pamwana wacho zvino paakadaro mudzimai akati naishe mwari mupenyu uye mweya wenyu usingafi ini zvangu imi muranda wamwari handisi kuzokusiyai ndichagara pano kusvikira mwari vatumira chiratidzo mutana Eria akagara ipapo kwechinguva chakati rebei akazvisunga chiuno chake ndokutora tsvimbo yake zvino hoyo ndokuenda akapinda mukamuri makanga makaradzikwa mwana iyeye mwana akafa ndokufamba achikwira nekudzika pauriri saizvozvo kashoma hako nekuda kwemudzimai ane ruremekedzo mudzimai akamuremekedza murume akamuremekedza uye akamutenda kuva munhu wamwari akafamba achikwira nekudzika pauriri kusvika mwari vapindura amen akabva azviradzika pamusoro pemwana zvino akahetsura kanomwe ndokumusimudza akamupa kuna amai vake akafamba achibuda ndokudzokera kumusoro kubako nokuti akaremekedza munhu wamwari amen mwari vanotoda ruremekedzo ko Marita aigara achifunga nezvokugadzirira jesu kudya kwakanaka mariya aida kunzwa shoko ramwari saka aingogara achimuteerera akanga asina basa nekuti mapirokesi aiva achinzwa here kana kuti maketeni azunzwa guruva here kana kuti vaiva nechekudya here kana kuti kwete aingoda kunzwa zvaitaurwa najesu asi marita nguva dzose aida kumubikira chikafu chakanaka uye ova nechokwadi chokuti chigaro chakanga chapfaviswa uye chakanga chagadzikwa zvakanaka chaizvo uye zvinhu zvose zvaiva zvakacheneswa saizvozvo asi aida kuti iye kuitira jesu chimwe chinhu nenzira yake uye mariya aida kuzviita
nenzira yake. Asi rimwe zuva raZaro paakauya, vanhu vazhinji vanotaura vachipesana naMarita. Vakati aifanirwa kunyatsova nehanya. Oh, kwete, chimbomirai zvishoma. Munoona, nguva yakasvika yekuti Marita aratidze zvake. Uye zvakare apo Jesu, Razaro paakafa hanzvadzi yake, akatumira kwaari kuti auye kuzomunamatira. Haana kuuya, akatofuratira kudana ikoko akaenda kune imwe nzvimbo. Akatumira zvakare uye akangofuratira kudana ikoko. Asi pakupedzisira paakazouya, zvakaita sekunge zvino aigona kufamba achibuda achienda kwaari oti, sei musina kuuya? Sei musina kuuya pandaka kudanai? Hanzvadzi yangu yakanga yakarara hapo ichirwara. Takasiya chechi yedu, tikasiya sangano redu, tikaita zvese kuti tigotevera mharidzo yenyu, nokuti takatenda kuti muri munhu waMwari. Asi ko munhu waMwari angagona sei? Zvino isu nherera mbiri, vana vatatu nherera pano, vanhu vatatu vari nherera, uye raramo yedu yaibva pakugadzira zvirukwa zvetemberi iyoyo. Taiva nhengo ikoko, amai vedu nababa vaiva nhengo ikoko. Asi nekuti makati nyengedza mune chimwe chinhu, kuti titende mune izvi izvo zvamuri kuedza kudzidzisa. Muchiti muri mwanakomana waMwari uye nemuprofita akatumwa kubva kuna Mwari uye nezvinhu izvi. Ko tingakutendai sei? Munhu asingatombonditeerera pandinokudanai. Pandakanga ndichida rubatsiro uye ndichikudai, makashaya hanya neshoko rangu uye mukaenderera mberi. Zvino ndikatuma zvasi mukangozvifuratira. Ko sei makaita chinhu zvakadaro? Dai ainge akaita izvozvo, nyaya yacho ingadai yakatosiyana manheru anhu. Akaitei? Akamhanya akananga chaiko kwaaive ari ndokuira patsoka dzake akati, Ishe, dai mainge muri pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Oh, hezvo kaizvo. Akanga achiitei? Akanga achiremekedza. Akanga ari muupo hwaMwari uye akamuremekedza. Akamudaidza kuti Ishe wake, Ishe, dai manga muri pano. Kwete kuti ndakakutumirai izvozvo zvose zvakakanganwikwa. Zvino muri pano, munoona? Dai manga muri pano, hanzvadzi yangu ingadai iri isina kufa. Akati, hanzvadzi yako ichamuka zvakare. Oh, akati, hongu Ishe, ndinoziva kuti achamuka zvakare muzuva rokupedzisira. Uye akati, uye mudzimai, akati, asi ndini rumuko neupenyu. Uye anotenda mandiri kunyange akafa, asi achararama. Anina anorarama uye achitenda mandiri, haazombofi. Ndinotenda Ishe kuti ndimi mwanakomana waMwari uyo aizouya munyika. Uye kunyange iye zvino Ishe. Kunyange iye zvino, kwete kuti Ishe munofanira kunge makaita izvi uye munofanira kunge makaita izvo. Asi kunyange iye zvino, chipi nechipi chamunokumbira kuna Mwari, Mwari vachakupai. Ndizvozvo. Ko kana taigona kutaura izvozvo kune mumwe munhu manheru ano. Oh, hama yangu, ndinotenda kuti zvamunokumbira Mwari, Mwari vanozvipa kwamuri. Zvibereko zvimwe chete zvaizouya. Asi zvisinei kuti aive akadini kana aive, uye tinoziva kuti aiva mwanakomana waMwari, dai akanga asina kuzviremekedza, hazvaimboshanda, zvaibva pamwoyo wake. Akati, kunyange iye zvino, Ishe, chipi nechipi chamunokumbira kuna Mwari, Mwari vanokupai. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Kubva mwoyo make akazvitenda. Dai akatora rwendo rwokunovhima kana rwendo rwokunoraura, zvingadai zvisina mutsauko wazvakaita kwaari. Kwete. Dai Eria akaenda parwendo rwokunovhima kana kuenda kune imwe nzvimbo, hazvina mutsauko wazvakaita kwazviri kumudzimai weShunemi. Akaramba achimutenda kuve munhu waMwari. Chokwadi, hazvinei kuti akaita sei, akanga achiri munhu waMwari kwaari, nokuti akanga aona Mwari vachifamba muupenyu hwake. Uye kuna Marita, zvisinei kuti chii chakaitika, akanga aona zvaakaitirwa naMwari. Akati, kunyange iye zvino Ishe, chipi nechipi chamunokumbira kuna Mwari, Mwari vachachipa kwamuri. Ah, hezvo kaizvo. Akati, hanzvadzi yako ichamuka zvakare. Zvino saka akati, makamuviga kupi? Zvino vakadzika zasi kuguva, zvino akadana Razaro kubva muguva mushure mekunge afa kwemazuva mana. Sei, nokuti hanzvadzi yaRazaro yairemekedza zvaakanga ari. Kana usingakwanise kuremekedza munhu wacho, remekedza hofisi yaanobata muna Mwari. Ndizvozvo chaizvo, munoona? Muremekedze. Kana mushumiri akauya, mufundisi wako, muremekedze nguva dzose. Ndakanzwa ungano dzichitaura pamusoro pemufundisi wavo kuti vanongotaura nezvake vachimutoropodza, vachimuseka. Ko mufundisi iyeye anozokuitirai chimwe chinhu cherudzii? Haakwanisi kuzviita. Imamuse, handisi kuti chechi ino, asi ndiri kureva machechi andakaona kuti kana imi munofanira kuda mufundisi wenyu, munofanira kuziva kuti iyewo munhu. Asi zvakadaro, Mwari vakamuita mufudzi wavo, Mweya Mutsvene wakamuita mutariri. Zvino unofanira kuremekedza nenzira iyoyo. Uye zvisinei kuti mufundisi akaita sei, kana uchimuremekedza mumwoyo mako semuranda waMwari, Mwari vachakuremekedza nekuda kwekuzviita. Uyo anondigamuchira, anogamuchira iye akandituma. Jesu akadaro. Uyo asingandigamuchiri haakwanise kumugamuchira. Munoona? Vakati mwari ndo vaiva baba vavo. Akati baba venyu ndi diabori. Saka munoona unofanira kuzviremekedza uye wozvitenda wotenda kuti ndiye hongu Marita akazvitenda. Uye ndicho chinhu chimwe chidiki chakasvika pachiri mangwanani ano. Mudzimai uya wesirofonike nguva iya paakauyako. Tarisai kuti akarambwa sei zvakaomarara. Hapo kapaiva ari muJudha. Mudzimai uyu aiva murudzi. Zvino akamhanyira kwaari. Akanga asingazive kuti anosvika sei kwaari. Asi akanga aine chishuwo uye aiziva kuti aiva mwanakomana waMwari uya akazvitenda. Iye kana Mwari vaizopindura munamato wake waaiitira vamwe, vaizopindura munamato waaiitirwa iye. Uye aiziva kuti zvaaitaura raiva shoko raMwari. Kana rakanga riri shoko raMwari kumaJudha, rakanga riri shoko raMwari kumarudzi zvakarewo. Chero zvaakataura. Zvino Jesu akamupa muedzo akati, Ishe ivaione tsitsi. Zvino tarisai, kwete akati, imi mwanakomana waDhavhidha. Nokuti akanga anzwa maJudha achiti, imi mwanakomana waDhavhidha. Zvino akanga asiri mwanakomana waDhavhidhi kwaari mudzimai uyu. Maona? Uye akati, imi mwanakomana waDhavhidha. Ndiyo ingadai iriyo nzira yemasvikiro aizoitwa nemaJudha pazviri nokuti akanga anzwa vamwe vose. Akaedza kuuya sezvavakaita nokuti aiedza kuva noruremekedzo. Akanga achiedza kuratidza ruremekedzo rwake. Uye akanga asiri kungotaurawo. Jesu aizozviziva kana dai zvaive saizvozvo. Kwete angadai akazviziva. Saka paakauyapo akati, imi mwanakomana waDhavhidhi, ivaione tsitsi pamwanasikana wangu nokuti anotambudzwa demoni. Akatendeuka ndokumutarisa akati, hazvina kufanira kuti nditore chingwa chevana ndochikandira kumbwa. Akanga asiri magara moyo era. Akanga ari chaiwo. Haana chete kungomurambira chikumbiro chake. Asi akamudana kuti imbwa. Izvozvo. Zvino imbwa ndiro rimwe remazita akadereresa ayo Bhaibheri rinawo. Munoziva? Saka akati, hazvina kufanira kuti nditore chingwa chevana ndochikandira kumbwa. Akati, ichokwadi Ishe. Ishe. Ndokubva azozvigamuchira. Akanga asiri mwanakomana waDhavhidhi kwaari. Asi akanga ari Ishe. Akati, chokwadi Ishe. Ndizvozvo, asi vana vanodyawo mafufu ari pasi pe. Kana kuti ndinoreva imbwa dzinodyawo mafufu pasi petafura yatenzi. Zvakabva zvaringana. Ndizvo zvaidikanwa. Ndirwo rwaiva ruremekedzo rwacho. Jesu akatendeuka kwaari akati, kutenda kwako kukuru. Zvino chienda kumba uchawana mwanasikana wako sekungozvitenda kwawaita. Ndizvozvo. Sei? Aive masvikiro ake. Kodai ainge akatendeuka zvinoti. Akatendeuka akati, hazvina kufanira kuti nditore nemamwe mashoko. Hazvina kunaka. Toti mukatorike ouya oti, oh, hama Branham, ndinoziva kuti Mwari vanonzwa minamato yenyu yevanhu ava vari pano. Munganinamatirawo here? Zvino ndozoti, zvino hazvina kunaka kuti nditore nguva yevana ava kumusoro kuno. Ndiri pano kunamatira mapendekosti aya, kwete imi boka remakatorike. Maona? Angadai akazoti kudii? Oh, varume, ndinokumbira kuti aizokanyaira achibuda muno sezvinhu zvose. Maona? Asi akatendeuka zvino akati, ichokwadi Ishe. Ichokwadi Ishe, asi tiri takazvipira. Imbwa dzinotoda kudya mafufu epasi petafura yatenzi. Munoona? Zvakamubata nekukurumidza chaiko. Akatendeuka ndokuti kutenda kwako kukuru. Uye zvakare tinoona imwe nyaya. Munoona? Aive masvikiro ake, ruremekedzo rwake. Akanga achiremekedza Mwari paaimuremekedza. Saka tinoona imwe nguva paiva nemumwe muRoma. Uye aive munhu mukuru chaizvo. Uyezve aida maJudha. Zvino akanga aine muranda airwara. Iye pachake haainzwa kukodzera kuenda kunokumbira Jesu. Munoona? Unoda kugara uchinzwa kuva mudiki chaizvo pane zvauri. Usambofa wakava mukuru pamaonero ako. Maona? Zvino uye kana uri mukuru, rega mumwe munhu azvitaure pamusoro pako. Maona? Asi zvino kana iwe mudzimai uyu kana kuti murume uyu waro, akati akanga ari mukuru wezana muRoma. Zvino aiva nemuranda airwara, saka akatumira shoko kuti muranda airwara uyu apodzwe. Jesu akati, ndichauya kuzomupodza. Saka ari munzira yake, muRoma akamuona achiuya. Ndinofunga kuti akati, oh, ini zvangu, hoyo kauyo mutsvene uya wouya, hoyo kauyo mutsvene uya wouya. Zvino ndiri murudzi asina basa, ndiri mukuru wezana muRoma, ndiri mukuru wehondo kana mubati wehofisi. Ini zviro kwazvo handisi muJudha. Handina kodzero yekuti munhu mutsvene uyo auye. Munoona ruremekedzo rwacho? Maona? Handina kodzero yekuva nemuranda mutsvene uyo waMwari kuti auye kumba kwangu. Akamuona achipinda pamukova. Zvino ndokumudana akati, Ishe, ini handina kukodzera kuti muuye mumba mangu. Zvichida aiva nezimba rakakura pamusha, mukuru wezana. Akati, handina kukodzera kuti muuye mumba mangu. Uye ini handina kumbofunga kuti ndakakodzera kuuya kwamuri. Naizvozvo ndatumira vamwe vevanhu venyu imi vakaropafadzwa maJudha. Asi ndine muranda pano ari kurwara zvikuru. Zvino akati, ini ndiri munhu ane utongi. Akati, ndinoti kumusoja uyu, iwe enda, uye anoenda. Ndinoti kune uyu, iwe uya, uye anouya. Akati, kudini ipapo? Ndinoziva kuti imi mune simba rose. Munogona kuti kuchirwere ichienda uye chotoenda. Uye munogona kuti kune ichiuya uye chinotouya. Munoona? Akacherechedza. Uye sezvo aive neutongi pamusoro pemasoja aya, saizvozvo Jesu akanga aine utongi pamusoro peurwere hwose nematenda. chinhu choga chamunofanira kuita ishe kungotaura shoko
ndizvozvo
ingotaura ishoko muranda wangu achararama
Jesu akamira akatendeukira kumajudha iwayo akati
handisati ndambowana kutenda kwakadaro muIsraeri
akati zvakaringana nemuranda wenyu
amen
sei nokuti akazviremekedza akaremekedza Jesu Kristo uyo aiva mwari wekudenga
zvino ndofunga nguva yave kupera ndinongoda kutaura chimwe zvechinhu ndeichi ruremekedzo rukuru rwose irworwo nezvimwe zvakadaro asi nhasi neimwe nzira zvasiyana mwari vanogona kuita chimwe chinhu nhasi uye vanhu vanotochiseka ndinotenda kuti tingadai tiine musiyano nhasi makore angangoita 40 akapfuura mweya mutsvene pawakatanga kuburuka asi vanhu vakaitei vakavharira vaparidzi vakavadaidza kuti vaumburuki vatsvene vakabuda kunze vaisatombovapa zvekudya mumaguta nezvose zvakadaro zvino vaimedura chibage panjanji kuti vawane chokurarama nacho vakaitei vakava nemamwe makore 40 chechi yakadaro ichitambura ikapfuura nemune zvose hondo mbiri munguva yakadaro munoona yakauraya zvinhu zvavo apo zvichida yaitonge yakatoenda kumusha zvino chii chaizoitika mwari pavakatanga kudurura mweya mutsvene pachechi mumazuva ekupedzisira chii chingadai chakaitika makore 25 akapfuura pavakatanga kutumira zviratidzo zvavo nezvishamiso neminana chii chingadai chakatora nzvimbo dai vanhu vose vakaungana pazvinhu vakaitei vakati ihudhu kudzungaidza vanhu muverengi wepfungwa uyu ari ichi icho kana chimwewo kodai nyika dzose dzakabatana pamwe chete dzoti ngariropafadzwe zita rashe kodai mamethodhisti nemabhaptisti nemapresbiterian nevamwe vose vainge vakabatana maoko pamwe chete uye voti tinotenda mwari hezvinoi zvatakatarisira mweya mutsvene uri kudururwa handiti hevano ava varume vanoona zviratidzo hevano vaprofita pakati pedu hezvinoi zvipo zvikuru izvi zvese pano vanotaura nendimi hevanoi vanopodza varwere namwari hezvinoi zvinhu zvose zviri kudururwa pamusoro pedu mwari ngavavongwe zvakauya kubudikidza neboka duku rakaninipa rinonzi pendekost tose ngatidzokerei kubhaibheri zvakare ngatidzokerei hama tiputse masangano edu uye tose tive hama imwe makereke makuru ose zvavo kodai akaungana pamwe chete chii chaizoitika hama hapaizomboda kana kuva nechipatara munyika nhasi ndizvozvo kwete paizova nezvipo zvikuru zvine simba nezvishamiso zvichishanda pakati pevanhu paizova neruremekedzo rukuru uye zvichida chechi ingadai yakatoenda kare kumusha uye mireniyamu ingadai yatovepo asi kwete havana kuzviremekedza vakavadaidza kuti vaumburuki vatsvene mapepanhau aimirira kutaura chinhu chose chekunyomba chine tsvina chavangagona uye woisa mutauro une tsvina wese pazviri wavangagona kuzviita nezvimwe zvakadaro uye machechi akagegedza nokuzviseka uye vakaita dambe navo ndokuvadzinga ndokuedza kuvadzivisa kubva mumaguta nezvimwe zvose seno kusaremekedza zvino ndinogona kutaura zvakawanda pamusoro pazvo asi nguva yave kupera regai ndiuye kuBranham Tabernacle ndapota zvino mwari vakatanga kudurura zvipo pamusoro pedu tinozviona zvino chii chipo chamwari nhasi iwo mweya mutsvene iwo mweya mutsvene uri matiri tinofanira kuuremekedza tinofanira kuuremekedza pamunhu wese waunouya paari tinofanira kupa kuzvipo zvamwari zvekudenga pavanotumira zvipo izvozvo zvisinei kuti ndezvemazviro kwazvo zvakadini hazvimbotibatsira kusvikira tasvika panzvimbo yekuti tinozviremekedza mumwe munhu anogona kupa chiprofita kana usingatendi muchiprofita ichocho hachimbofa chakakubatsira unofanira kuva neruremekedzo uye unofanira kuchiremekedza unofanira kutenda kuti chinobva kuna mwari chitende kusvikira chazoonekwa kuti hachisi zvino kana chaonekwa kuti hachisi zvino une kodzero yekusachitenda zvino usambowadzana nacho zvachose asi chero bedzi chiri kuratidzwa kuti ichokwadi zvino chitende sezvakataurwa nasamueri wekare zuva riya pavaida mambo akati ndinoda kukubvunzai chinhu chimwe chete ndakambokutorerai here mari yenyu ndakambokukumbirai zveraramo here kana kuti ndakambokuudzai here chero chinhu muzita rashe kunze kwezvakaitika akati hamutombodi kuti muve namambo uye mambo wenyu haana chaanozokubatsirai zvino akavabvunza mubvunzo akati ndakambokuudzai here chimwe chinhu sezvanzi najehovha kunze kwezvakaitika zvino vanhu havana kuremekedza samueri tinoziva samueri ndizvozvo iwe hatigone kutaura kuti hauna kumbotiudza chero chinhu chaive chakanaka asi zvakadaro tinoda kuzviita nenzira iyi maona hamufaniri kudaro munofanira kuzviita nenzira yamwari kana tagamuchira mweya mutsvene hakusi kukwazisana maoko nemufundisi kugamuchira mweya mutsvene kugamuchira kristu mauri
nokuti ndiye mutumwa waMwari wezuva rino. Mweya mutsvene ndiye mutumwa waMwari. Uye tinofanira kumuremekedza. Kana auya usati, onai mukadzi uyo ari kudanidzirapo, uye achichema misodzi ichiyerera pamatama ake. Onai murume uyo achizunza maoko ake uye achidedera, uye achichema. Munoziva kuti chii ichocho? Iwayo matutu emanyawi akuchidzirwa. Uri kumhura mweya mutsvene, unofanira kuzviremekedza izvozvo. Rangarirai. Pano imwe nguva yapfuura ndakanga ndiri Oregon tingati atova anenge makore 12 akapfuura. Zvino vasikana vaviri vadiki vatatu venhau vechikatorike vakauya, kwete nekuti vaive makatorike, pasina chimwe chinodarika izvozvo. Nokuti ndakava nemaprotestendi akawanda, uye maprotestendi akawanda kudarika makatorike vaitondiseka. Uye saka vasikana vakauya zasi kuzotapa nhau. Saka vachingopinda imomo ndakabata mweya wacho pavakangopinda. Ndokubva ndati zvakanaka, zvino chii chekutsoropodza chaminacho chamakavanza zvino? Zvino musikana uyu akabudisa fodya ndokutanga. Zvino ndakati usatomboibatidza hako uri mukamuri mangu, chitongoisiya hako. Saka akagara ipapo kekanguvana. Zvino akanditarisa seaikwanisa kumhanya nemandiri saizvozvo. Zvino akatanga kutaura zvimwe akati, zvinoka ndinoda kukubvunzai mimwe mibvunzo. Ndikati taura hako. Akati, ko chirudzii kuti makabatana neboka revaumburuki vatsvene vari kumusoro kuno? Akati, muri mumwe wavo here? Ndikati, ndiri mumwe wavo. Iye ndokuti zvakanaka. Munoreva here kundiudza kuti pangava nechimwe cheumwari pamusoro pazvo? Ndakati, kwete kwauri semukatorike, haungazvitende. Akati, munoziva sei kuti ndiri mukatorike? Ndikati, ndinoziva kuti uri mukatorike. Ndichakuudza kuti zita rako ndiani, unoona? Uye kuti uri ani? Izvozvo zvakamukatyamadza chaizvo. Iye akati, zvino munoreva kundiudza kuti mhando yakadaro yevanhu vanoti vanogara pasi pano uye vozova kudenga? Akati, handingadi kuva kudenga nevanhu vakadaro. Ndikati, haufanirwe kunetseka zvakanyanya. Cherobedzi uchifunga nenzira iyoyo hausi kuzovako zvisinei, unoona? Ndakati, hauzofaniri kunetsekana nezvazvo. Ndakangomira ndikamutarisa kumeso chaiko. Zvino dzimwe hama shoma dzakanga dzigere muchivakwa. Ndakati, hakusi kuti zviri kundibhohwa, ndiri kungoda kukuratidza pawakamira. Waona? Zvino ndakati, uri kuzononyora, uri kuda kuuya kuno kuzotsvaga zvimwe zvinhu, uye hausi kuzonyora zvandakuudza. Uchagadzira nyaya yako wega. Enderera hako mberi nekudaro, asi ndinoda kukuudza chinhu chimwe chete. Iwe nyora zvako chero chinhu chaunoda chakashata. Uye ndikati, usati wafa, inzwi rangu richadanidzira munzeve dzako. Kana zvikasadaro zvino, unozoziva kuti ndiri muprofita wenhema. Ndikati, zvino chingonyora chero zvaunoda, zviri kwauri. Ndinokupa rusununguko kuti uende kunonyora zvaunoda. Asi usati wafa, uchanzwa izwi rangu richidanidzira munzeve dzako. Hazvina zvazvinokubatsira. Ndakati, zvino pfuurira mberi nekunyora zvaunoda. Akamira ipapo zvishoma akati, saka munofungei pamusoro peboka iro remapenzi kumusoro uko vachizvambatata nekungoenderera usiku wapfuura? Ndikati, vose makristu. Mukristu? Ndikati, chokwadi, ivo makristu. Ndikati, ivo makristu vakazadzwa nemweya mutsvene. Iye ndokuti, iwoyo hausi mweya mutsvene. Ndakati, chii chaungati mweya mutsvene? Kuti ndione zvaaizotaura nezvazvo. Ndakati, ndinoda kukuudza chimwe chinhu. Akati, zvinoka, handingadi kuzvibatanidza neboka rakadaro. Ndakati, handifunge kuti pane njodzi yakanyanya. Ndakati, yekuti iwe wombozvibatanidza zvakadaro. Ndakati, nokuti kana wakambowadzana naMwari kana nemumwe wevatsvene, waizowadzana saizvozvo. Akati, vatsvene vebhaibheri? Ndikati, hongu. Ndikati, wenyu mhandara yakaropafadzwa Maria, unomudana kudaro, anova mwarikadzi wenyu. Ndakati, Mwari vasati vatombomutendera kuti auye kudenga, akatoenda kumusoro pazuva rependekosti kuti agamuchire mweya mutsvene ndokudzedzereka pasi pesimba ramwari semukadzi akadhakwa. Iye ndokuti inhema idzodzo. Ndikati, chimbonyarara hako kwechinguvana. Ndakazarura kuno kubhuku. Zvino ndikati, tarisa kuno nokutendeuka. Ndakati, hezvino zviri muno chaimo mubhuku. Akabva atendeudza musoro wake. Ndikati, hautorina kana ushingi hwekuverenga shoko ramwari, maona? Ndakati, chokwadi, munoona kusaremekedza. Ndakati, zvino unogona kubvisa hako chipakiti chako chefodya patafura apo, zvino woenda kana wagadzirira. Asi ndakati, ndinoda kuti uzive chinhu chimwe chete. Iwe nyora chero zvaunoda, asi rangarira mashoko ekupedzisira andinotaura. Muzita raShe uchazvirangarira usati wafa. Haana kana chaakambonyora, ndizvozvo. Akangozvirega zvakadaro. Chii ichocho? Kusaremekedza, kuedza kuita dambe, kuita chimwe chinhu. Havazive zvavari kuita, ndizvozvo. Asi muno mutabhanekeri tinoda kuti imi mose muzive zvinhu izvi pano. Mwari pavanotanga kudurura mweya mutsvene pamusoro pevanhu, dzimwe nguva ndinoziva kuti ndakaona vanhu vachipinda munyama vachinge vari pasi pechizoro chemweya. Ndakavaona vachipfuurira mwero pazvinhu. Asi usambofa hako wakataura chinhu pamusoro pazvo. Iwe zviremekedze, tsikitsira musoro wako. Unogona kusazvinzwisisa kunyange neniwo, asi ndinoda kuzviremekedza zvisinei. Zvino tinofanira kuva neruremekedzo kuna Mwari. Zvino kana Mwari vadurura mweya mutsvene, ndinongotenda ndoti, maita henyu Baba vekudenga, muri kuitira chimwe chinhu mweya uyo wakakosha unonzwisa urombo, unoda kuzouya kumusha wenyu, sezvandinoitawo rimwe zuva. Uye ndinoona varume sepano imwe nguva, imwe hama iri mushumiro yakati ndakataura pamusoro pavo. Zvino takaenda tikanotora matepi ose tikatumira kwavari, vaiva hama A.A. Allen. Zvino vakati ndakavanyomba nekutaura pamusoro peropa richibuda muruoko rwako, uye nokuzvidana kuti chiratidzo chekutanga chemweya mutsvene. Uye ndinotenda kuti rakanga riri ropa nemafuta zvaibuda mumaoko avo nepahuma nezvimwe. Vakati ivo zvaiva pakuti ndakazvinyomba uye ndikavaudza kuti zvaiva zvadhiabhuri. Ndakagara hangu ndikavanyorera tsamba ndikati, hama Allen, vane chikamu chavakanyora uye imi makachiverenga. Vanodikanwa hama Branham, maona. Uye saka ndokuparadzira matrakiti munyika yose pane kuti vauye kuzondiona pamusoro pazvo. Vakaita izvozvo. Asi zvino hezvinoi zvandakataura, ndakati ndichatora usiku hwese hutanhatu kuPhoenix. Zvino ndokutumirai matepi angu ndokuratidzai zvinova zvakaitwa naDio nevamwe. Ndokutumira matepi kwavari. Ndakati nguva imwe chete bedzi yakadanwa zita renyu. Vanhu vakaisa padeski pangu ndokuti, hama Branham, hama Allen vachangobva kuva muguta. Uye vakatiudza kuti chiratidzo chekutanga chemweya mutsvene kwaive kubuda ropa mumaoko uye kubuda ropa kumeso nemafuta achiyerera kubva muruoko rwako. Ndicho chaiva chiratidzo chekutanga. Ndakati handibvumirani nahama Allen pazviri sechiratidzo chekutanga chemweya mutsvene, nokuti hapana mubhaibheri pavakambobuda ropa mumaoko nemafuta achibuda kumeso kwavo nemaoko kuratidza kuti vaiva nemweya mutsvene. Ndakati mweya mutsvene waiva simba ramwari muupenyu hwavo. Zvino Jesu akati, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda, munoona. Muzita rangu vachadzinga madhimoni nezvimwe zvakadaro. Asi ndakati hechino chinhu chimwe chete chandingataura pamusoro pahama Allen. Ivo munhu wamwari mukuru chaizvo. Uye dai ndaigona kuparidza zvakanaka sahama Allen, handaizova neshumiro yekunamatira varwere. Ndaingoparidza vhangeri. Zvino munoona, mushure mekunge vaburitsa bepa iroro nezvose rekuti ini ndakadaro, pane zvakangotaurwawo nemumwe munhu. Asi kunyange ndaipesana nehama padzidziso yavo, zviro kwazvo handaizoda kumhura hama ichi. Uye zvakare ndakamira ipapo chaipo kumusoro kuno kuMinnesota usiku ihwohwo, Minneapolis, Minnesota. Uye makanga muina mucathedral huru ya temberi naGordon Peterson. Zvino muchinda uyo akanyora bhuku riya achipesana naAA Allen, uye akataura zvose pamusoro pake zvaigona kutaura. Ndokuti vakatove neushingi hwekunyora bhuku iroro rekuti madhimoni anoruma pamusoro pemudzimai uya ndokuratidza pakadhindikira pamaoko ake paakarumwa nedhimoni nezvimwe zvakadaro. Zvino ini zviro kwazvo handizive kuti chingava chokwadi here kana kuti kwete, nokuti dhiabhori mweya, munoona. Asi mukadzi uyu akati dhimoni guru rine mamvere rakasvika ndokumuruma pese pese pamaoko uye nechiso chose nezvose zvakadaro. Uye akati AA Allen akanyora bhuku iroro, uye murume uyu akanyora bhuku racho ndokunyora chinyorwa chakanaka pamusoro pangu. Zvino heunoyo akanga akagara imomo mumusangano usiku ihwohwo, hama Peterson nevamwe vakauya kuzondiudza ainge ageremo achiganza neni uye achidzikisira AA Allen. Ndakafunga, heino nguva yandinogona kumiririra hama Allen. Saka ndakafamba ndichiendako ndokubva ndati ndanga ndichiverenga pano chinyorwa mubepa nhasi kuti mumwe murume ari muguta, kwete ndichiziva hangu kuti akanga agere kunze uko. Ndakati akataura pano kuti AA Allen nekutsoropodza kwose. Ndikati kunyange ndichiyemura murume uyu pakutaura zvakanaka pamusoro pangu zvaakaita, ndakati pakuti ndakanga ndisiri kunze kuno kuzotsvaga mari nezvimwe zvakadaro, uye ndaiita misangano yakachenesa pane chero mumwe wavo nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvakanaka zvaakataura. Ndikati ndinozviyemura izvozvo. Asi kana murume uyu akanyora chinyorwa ichi pano mubepa asina kunyatsotarisisa zvinyorwa zvake, pane kuti AA Allen akanyora bhuku iri kuruma kwemadhimoni. AA Allen haana kumbonyora bhuku iroro. Ndinoziva murume akarinyora. Ndakati haana kumbobvira akanyora bhuku iroro zvachose. Uye kana murume uyu asina kumbotarisisa pachinyorwa chake zvinodarika ipapo, handifunge kuti zvimwe zvose zvaakataura pamusoro pahama Allen ichokwadi. Ndichimirira hama Allen. Zvino ndakati kunze kwaizvozvo, kana hama Allen vari kukanganisa, ndingasva hangu ndawanikwa panzvimbo yekutongwa ndichimira nahama Allen vari mukukanganisa pavari kuedza kuhwina mweya yevanhu kuna Kristu pane kutsoropodza zviri kuedza kuitwa nemurume uyu. Amen. Ndizvozvo. Hongu shangamiri. Ani naani anodana pazita raJesu Kristu ndinaye, kunyange ari muprotestendi, mukatorike, kana chero zvaari. Ndinogona kusaurirana navo padzidziso yebhaibheri, asi ndinoda kuvaremekedza semuranda waKristu uye sehama yangu. Maona, uye zvisinei nezvavanoita, tinofanira kupa ruremekedzo kumweya mutsvene. Ndizvozvo chaizvo. Hongu shangamiri. Uye kana tasvika pakuita izvozvo, Mwari vanobva vatanga kudurura maropafadzo avo pakati pedu. Isu chete boka duku riri pano ringangoita vanhu 50 kana 60 kana zvichida 75 vagere muno manheru ano. Kana tikango tose pamwe chete tozvibatanidza pamwe chete uye topa ruremekedzo rweumwari kuna Mwari nekumweya mutsvene, uye nezvavari kuita muzuva rino, uye nekuremekedza chipo chose nehofisi yose vakatumira pakati pedu, Mwari vachangoramba vachidurura mweya wavo pamusoro pedu, uye tichakura muwandu pamwe nokuwedzera. Hamuzvitende here? Chokwadi, tinofanira kuva neruremekedzo kuna Mwari. Ngatikotamisei misoro yedu kechinguvana kuti tinamate. Tisati tanamata, ndinoda kuziva kana muina ani zvake muno angada kuti, hama Branham, ndinoda kuti mundinamatire kuti ndive neruremekedzo rukuru kuna Mwari. Kuti ndikwanise kugara ndakachengeta muromo wangu wakavharwa pakutaura zvinopesana nezvinhu zvaMwari. Zvisinei kuti zvii, uye dai Mwari vaisa mumwoyo mangu kuti ndiremekedze chipo chese chaMwari chavanotumira muchechi. Ungasimudza here maoko ako oti ndinamatireiwo? Mwari vakuropafadzei. Pose ruoko rwose muchechi. Uye ndakasimudza rwanguwo zvakare. Mwari, ndibatsireiwo kuti ndive muranda wenyu, ndibatsirei kuti ndiremekedze hama dzangu, ndibatsirei kuti ndiremekedze hanzvadzi dzangu, uye nemweya wose waMwari unouya mumusangano. Kungava kutaura nendimi, kungava kududzirwa kwendimi, kana kungava chiprofita, kana kungava zvipo zvekunzvera. Chero zvazvingava, ndinoti, o Ishe Jesu, zvitumirei, zvitumirei, o Ishe, ndinokutendai. Zvino Baba vekudenga, tinoziva kuti muri Mwari mukuru vanotyisa. Tinoziva kuti kutsamwa kwenyu kunotyisa. Kana hasha dzenyu dzangosimuka chete handiti chinhu chinotyisa. Hasha dzaMwari dzinogona kuparadza nyika muchinguvana. Asi kana mukatarisa pasi paropa raIshe Jesu, ipapo hasha dzenyu dzinobviswa. Oh, ndivanzei mudombo rekare kare. Ishe Mwari, chengetai mweya wangu wakafukidzwa neropa raIshe Jesu. Kwete wangu chete, Ishe, asi avo vari munowo zvakare manheru ano. Tinokudai, Ishe, uye chipo chose chamakatipa. Kunyange vakatidana chero zvavanoda kuita, Ishe, zvakadaro hazvizombo. Hatidi kuti izvozvo zvive nechimwe chinhu chekuita nazvo. Nazvino tinokuremekedzai, imi mukuru, mweya mutsvene mukuru. Tinokudai, Baba. Tinokutendai nechipo chekupodza chiri pakati pedu. Tinokutendai nekuda kwechipo chekuprofita chiri pakati pedu. Tinokutendai nechipo chendimi nechipo chekududzira. Uye, oh Mwari, tinonamata kuti murambe muchitumira zvipo pakati pedu, zvipo zvemweya mutsvene mukuru. Pamusoro pezvinhu zvose, Ishe, tiri kukoshesa kukurusa kwatiinako mumwoyo medu. Ndekwe chipo chikuru ichocho chakazvikwanira chaJesu Kristu. Tinokutendai nekuda kwenyasha dzake netsitsi dzake, uyo anoita kuti zvimwe zvinhu zvidiki zvese izvi zvikodzere kwatiri, kubudikidza nekutitambudzikira kwake nekubuda ropa paKarivhari. Anochenesa vanhuwo zvavo vanomunzwa nomufaro. Uye Ishe, tinofara kuti munouya kuvanhuwo zvavo. MuBhaibheri, mubhuku ramutsveneruka, tinoverenga kuti vanhuwo zvavo vakamunzwa nomufaro. Nhasi vanoti, oh, ringori bokawo zvaro. Asi Ishe, ndiro boka rakakunzwai pamai vapano munyama. Vanhuwo zvavo vakakunzwai nomufaro. Vanozvikudza, vapfumi nevazhinji avo havana kukunzwai. Madzimambo, vatongi, vaprisita vezuva iroro havana kukunzwai. Asi vanhuwo zvavo vakakugamuchirai nomufaro. Uye Baba, manheru ano, tiri vanhuwo zvavo. Uye tinokugamuchirai nomufaro. Tinofara sezvavakaita pavakadzoka vachifara, uye vachifunga kuti chaiva chinhu chinoshamisa. Uye vachifara nokuti vaigona kutakura kuzvidzwa kwezita rake pavakavazvidza nokuvadaidza zvose. Uye vaifara zvikuru nokuti waiva mukana wakanaka kwavari kuti vatambudzikire zita raJesu Kristu. Mwari Baba, tinozvibatanidza nevadzidzi vezuva iroro, uye tinoti isu tine mufaro. Ndakamira manheru ano samutsvene Pauro wekare paakamira pamberi paAgripa ndokuti nenzira inonzi kupenga upenzi ndiyo nzira yandinonamata nayo Mwari wemadzibaba edu. Zvino Agripa paakati, Pauro, kudzidza kwakawandisa kwakupengesa, akati, handipenge, o Agripa. Zvino pakupedzisira akazosvika panzvimbo akati, wapotsa padiki wandinyengetedza kuti ndive muKristu. Akati, ndinoshuva kuti dai wava seni kunyange pasina ngetani idzi dzeusungwa. Oh Mwari, rudo rwakadini rwaiva naPauro, akati aizova akatukwa kuti vanhu vake vagoponeswa. Oh Mwari Baba, tipewo rudo mumwe kune mumwe rwakadaro. Tipewo rudo irworwo rusingakundiki kutsiga ikoko. Ruremekedzo irworwo kune mumwe nemumwe. Kuva muKristo zvakakwana kufuratira kukanganisa kwemumwe nemumwe, kufuratira chaiko. Nokuti munhu akaropafadzwa naMwari uye anogona kukanganisawo. Oh Baba, itai kuti tirege kutarisa pakukanganisa ikoko, tichiziva kuti ihama yakakosha yekuti pamwe Satani akamuteya mune chimwe chinhu. Asi kana akadaro, tinonamata Ishe kuti mubatsire murume iyeye kana mudzimai iyeye kubuda kubva panzvimbo ipapo, kuti tive nerudo mumwoyo medu kutevera makwaya akarasika nekwadzosa mudanga. Zviitewo Ishe, tiregererewo pakukanganisa kwedu sekuregerera kwatinoita avo vanotikanganisira.
zviitewo Ishe. Musati unza mukuyezwa, asi tidzikinurewo kubva pane zvakaipa, nokuti umambo ndehwenyu nesimba nekubwinya nokusingaperi. Amen.
That I have called thine attention upon this special occasion to understand the things which I say unto thee this night concerning my ministry. Yea, I say this night, thou hast well done that thou hast heard my voice and heeded my servant as he has spoken unto thee. For this night again I have vindicated the office of his ministry, yea, even my servant and my prophet, that I have brought into thy presence, lo, these two times this day. I say, let thine heart this night melt within thee, because I am revealing in this night service and through this day, I am again revealing unto thee the office of my prophet in this day. Yea, I say, hear him in these things which he has brought to thee this night. For lo, I will reward thee with many things that shall come into thy house. And yea, I will care for thee as a tender father careth for his children. And lo, my servant this night, yea, I have again lifted thee up in the eyes of these people who have looked unto thee. And I say, my servant, yea, I have been with thee, and yea, I will continue to be with thee. And upon thee am I bestowing the things that follow the office of thy prophet. Yea, I say that I shall bless thee in many things and in many places. I say tonight, I confirm in this time again in the hearts of the people that yea, this is the time that we should settle these issues, that thou should see my people. Open thine eyes and receive it this night. For I say that I am amongst thee to bless thee exceedingly, though I thin the ranks daily, because some have not believed. Hear me this night and turn thy heart toward me and toward the office of my prophet. Thus saith the Lord. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you.
Maita henyu Ishe. Maita henyu Baba. Kumbidzwai oi mimutsvene. Munobwinya zvikuru Baba. Tinokutendai zvikuru Ishe. Inyaradzo yakadini kunzwa upo hwemweya mutsvene nekumunzwa achitaura kubudikidza nemiromo yevanhu kwatiri achisimbisa kuti vanoramba vari mwari uye vari pakati pedu. Tinokutendai nekuda kwezvizvi Baba. Rambai muine isu Ishe. Tiitireiwo mwoyo murefu kuti tigova vanhu venyu. Kubudikidza naJesu Kristo tinozvikumbira. Amen.
Isn't it wonderful?
Hazvifadze here kuva muKristu? Hazvifadze here kuziva Mwari nekuziva upo hwavo? Kufunga zvanhasi zvino kuti vaita izvi sei kusvika kechipiri? Nhasi vataura nehanzvadzi pano vakapinda muchiedza ichocho sezvavaita uye vakataura navo nekuti vakanga vatenda mharidzo. Anobwinya. Haadaro here? Hamumude here? Vangani vanomuda nemwoyo wenyu wese, nemweya wenyu wese. Anoshamisa. Zvino ngatisimukei netsoka dzedu patiri kuimba rwiyo rwuya rwekare rwakanaka rwatinofarira tose. Haashamise here? Anoshamisa. Zvinorangarira ishumiro chitatu manheru. Uyezve kana Ishe vachitendera, ndichange ndiri pano svondo inotevera zvakare Ishe vachitendera. Tinyengetereireiwo muvhiki rose. Tichikotamisa misoro yedu zvino mumunamato, ndichakumbira hama Nevho mufundisi wedu, kana vakauya nemashoko ekupedzisira, havachakupai.